Vangeri yakanyorwa naRuka, chitsauko chekutanga. Mashoko okuvamba. Vanhu vazhinji zvavakaedza kurongedza mashoko ezvinhu zviya zvakaitika pakati pedu, sezvatakapiwa navaya vakazviona nemeso kubva pakutanga, uye navaya vaiva vanyai veshoko. Neniwo ndakati ndanyatsobvunzisisa zvinhu zvose kubva pakuvamba kwazvo, ndikati regai ndikunyorerewe imi vaTiefiro, vakakurumbira, ndichinatsoronga zvose kuti mugoziva kuti mashoko amakadzidziswa ndeechokwadi. Zakariya anoudzwa zvokuzvarwa kwaJohane mubhabhatidzi. Pamazuva aHerode mambo weJudhea kwaiva nomumwe muprista wainzi Zakariya weboka raAbhiya. Mukadzi wake waiva mumwe wevanasikana vaAroni wainzi Erizabheti zita rake. Vakanga vakarurama pamberi paMwari vose vari vaviri, vachifamba nemutemo nezvirevo zvose zvashe, vasina chavangapomerwe. Zvino vakanga vasina mwana, nekuti Erizabheti wakanga ari manje, uye vakanga vachembera vose vari vaviri. Zvino kuzoti achibata basa roupristi pamberi paMwari, riri dzoro reboka rake, wakagoverwa netsika dzoupristi kuti apinde mutemberi yashe kundopisa zvinonhuhwira. Vanhu vazhinji vose vakanga vachinamata panze nonguva yokupisa zvinonhuhwira. Ipapo wakaona mutumwa washe asvika amire kurudyi rweatari yezvinonhuhwira. Zakariya akatambudzika pamwoyo achimuona, akabatwa nekutya. Asi mutumwa wakati kwaari, usatya zvako Zakariya, nokuti kukumbira kwako kwakanzwikwa. Mukadzi wako Erizabheti achakuberekera mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Johani. Iwe uchava norufaro nokushangara, navazhinji vachafarira kuzvarwa kwake, nokuti iye achava mukuru pamberi pashe, haangatongonwi waini nedoro kwete, uye achazadzwa nomweya mutsvene kubva mudumbu ramai vake. Achadzorera vazhinji vavana vaIsraeri kuna Ishe Mwari wavo. Achafamba pamberi pake mumweya nomusimba raEria kuti adzorere mwoyo yamadzibaba kuvana vavo, nokudzosera vaya vasingateereri kuuchenjeri hwavakarurama, agadzirire Ishe vanhu vakanatsogadzirirwa kwazvo. Zakariya akati kumutumwa, ko izvozvi ndichazviziva seiko? Nekuti ini ndava harawa nomukadzi wangu wachembera. Mutumwa akapindura akati kwaari, ndini Gabrieri, ndinomira pamberi paMwari. Ndatumwa kuti nditaure newe ndikuparidzire mashoko awa akanaka. Ona, uchanyarara ukasagona kutaura kusvikira pazuva rinozoitika zvinhu izvi, nokuti hauna kutenda mashoko angu. Achaitika nenguva yawo. Vanhu vakanga vakamirira Zakariya vakashamiswa nokunonoka kwake mutemberi. Zvino kuzoti achibudamo haana kuzogona kutaura navo, vakaziva kuti wakanga aona chiratidzo mutemberi. Iye rambei achivaninira ndokuramba angova mbeveve. Zvino kuzoti mazuva okushanda kwake azopera, akaenda kumba kwake. Mazuva iwayo akati apera, Erizabheti mukadzi wake akava napamuviri. Akazvivanza mwedzi mishanu achiti, ndizvo zvandakaitirwa naShe namazuva aakanditarira kuti abvise nyadzi dzangu pakati pavanhu. Maria anoudzwa kuti achazvara Jesu. Zvino nemwedzi wechitanhatu, mutumwa Gabrieri akatumwa naMwari kuguta reGarirea rinonzi Nazareta, kumhandara yakanga yakanyengwa nemurume wainzi Josefa weimba yaDhavhidhi. Zita remhandara iyi yainzi Maria. Mutumwa akapinda maai vari akati, kaziwa iwa wakakomborerwa, Ishe anewe. Iye akavhunduswa kwazvo neshoko iri, akafunga kuti kukwaziswa uku ndokweiko. Ipapo mutumwa akati kwaari, usatya Maria, nokuti wawana nyasha pana Mwari. Zvinotarira uchava napamuviri, ukazvara mwana womukomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu. Iye achava mukuru, uye achanzi mwanakomana wokumusoro-soro. Ishe Mwari achamupa chigaro choushe chababa vake Dhavhidhi, uye achava mambo weimba yaJakobho kusvikira kusingaperi. Neushe hwake haungavi nomagumo kwete. Ipapo Maria akati kumutumwa, ko izvozvi zvingagweitika seiko zvandisingazivi murume? Mutumwa akapindura akati kwaari, Mweya Mutsvene achauya pamusoro pako, nesimba rokumusoro-soro richakufukidza. Saka icho chitsvene chinozoberekwa chichanzi mwanakomana waMwari. Uye tarira, Erizabheti hama yako naiyewo wava napamuviri pomwana womukomana mukuchembera kwake. Uye mwedzi uno wava wechitanhatu kuno wainzi imhanje, nokuti hakuna shoko rinobva kuna Mwari ringashayiwe simba kwete. Ipapo Maria akati, onai, ndiri murandakadzi washe, ngandiitirwe hangu zvamataura. Mutumwa ndokubva paari. Maria anondoshanyira Erizabheti achibva arumbidza Mwari. Zvino pamazuva iwayo Maria akasimuka akakurumidza kuenda kunyika yamakomo kuguta reJudhea. Akapinda mumba maZakaria akakwazisa Erizabheti. Zvino kuzoti Erizabheti achinzwa kukwazisa kwaMaria, mwana wakakwakuka mudumbu make. Ipapo Erizabheti akazadzwa nomweya mutsvene akadanidzira nezwi guru akati, iwe wakakomborerwa pavakadzi, nechibereko chedumbu rako chakakomborerwa. Ko zvandibvire piko izvi kuti ndivingwe namai vashe wangu? Nokuti kwamboona here, izwi rokukwazisa kwako rangoti richisvika munzeve dzangu, mwana ndokubva akwakuka norufaro mudumbu mangu. Wakakomborerwa iyeyo wakatenda, nokuti zviya zvaakaudzwa naShe zvichaitika. Maria akati, mwoyo wangu unokudza Ishe, mwoyo wangu wakashangara naMwari muponesi wangu, zvaakaona kusakudzikara kumurandakadzi wake. Nokuti tarira, kubva zvino zvisukuru zvose zvichanditi ndakakomborerwa, nokuti uya wamasimba wakandiitira zvinhu zvikuru. Zita rake idzvene, tsitsi dzake dziri kuzvizukuru nezvizukuru zvavanhu vanomutya. Wakaita basa resimba noruoko rwake, wakaparadza vaizvikudza mukufunga kwemwoyo yavo, wakabvisa madzimambo pazvigaro zvavo zvoushe, akasimudzira waininipiswa. Vane nzara wakavagutsa nezvakanaka, vafumi akavadzosa vasina chavainacho. Wakabatsira Israeri muranda wake kuti arangarire tsitsi dzake, sezvaakareva kumadzibaba edu, kuna Abrahama nokuvana vake kusvikira kusingaperi. Maria akagara naye mwedzi inenge mitatu akadzokera kumusha kwake. Kuzvarwa kwaJohane mubhabhatidzi nekuprofita kwaZakaria. Zvino nguva yaErizabheti yekuzvara kwake yakasvika, akabereka mwana wemukomana. Kuzoti vaya vakavakidzana naye nehama dzake vanzwa kuti Ishe wakanga amuitira tsitsi huru, vakafara naye pamwe chete. Zvino nezuva rerusere vakauya kuzodzingisa mwana vakati, tomuti Zakaria zita rababa vake. Ipapo mai vakapindura vakati, kwete, asi ngaanzi Johani. Vakati kwavari, inga kuhama dzenyu hakuna wani munhu ane zita rakadaro. Vakaninira baba vake vachiti, munoda kuti anza aniko? Vakakumbira chireti chokunyora pachiri, vakanyora vachiti, zita rake ndiJohani. Vakashamiswa vose. Pakarepo muromo wake nerurimi rwake zvakasununguka, akataura achirumbidza Mwari. Vanhu vose vaigara pedyo navo vakabatwa nekutya, uye mashoko awa ose akabva angotaurwa munyika yose yamakomo eJudhea. Vose vakaanzwa vakaachengeta mumwoyo mavo vachiti, ko mwana uyu achazova chinyiko, nokuti ruoko rwaShe rwaiva paari. Baba vake Zakaria vakazadzwa nomweya mutsvene vakaprofita vachiti, Ishe Mwari waIsraeri ngaakudzwe, nokuti wakashanyira vanhu vake nokuvadzikinura, akatisumudzira runyanga rworuponeso mumba mamuranda wake Dhavhidhi, sezvaakataura nomuromo wavaprofita vake vatsvene vaivepo kubva kare nakare, kuitira kuti atiponese pavavengi vedu napamaoko avose vanotivenga, kunzwira madzibaba edu tsitsi nekurangarira chitenderano chake chitsvene, mhiko yaakapika kuna baba vedu Abrahamu kutipa kuti timushandire tisingatye, tasunungurwa pamaoko avavengi vedu, tishamushandira muutsvene nomukururama pamberi pake mazuva edu ose. Iwe mwana uchanzi muprofita wokumusoro-soro, nokuti iwe uchatungamira mberi kwaShe kuti umugadzirire nzira dzake, kupa vanhu vake ruzivo rworuponeso neruregeroro rwezvitadzo zvavo. Zvichibva pamwoyo munyoro waMwari wedu, mauri mambakwedza okudenga achatishanyira, kuvhenekera vaya vagere murima nomumumvuri worufu, nokuratidzira tsoka dzedu munzira yerugare. Mwana akakura akava nesimba mumweya, akagara murenje kusvikira zuva rokuratidzwa kwake kuna Israeri. Ruka chitsauko chechipiri. Kuzvarwa kwaJesu Kristu. Zvino namazuva iwayo chirevo chakabva kuna Kesari Augusto kuti nyika yose inyorwe mazita. Kunyorwa uku ndiko kwekutanga kwakaitwa Kuriniosi ari ishe weSiria. Vanhu vose vakaenda kunonyorwa mumwe nomumwe kuguta rake. NaJosefawo wakabva Garirea muguta reNazareta akaenda Judhea kuguta raDhavhidhi rinonzi Betrehema, nokuti waiva weimba yaDhavhidhi nowerudzi rwake, kuti andonyorwa pamwe chete naMaria waakanga anyenga, wakanga ava napamuviri. Zvino vakati variko, mazuva okuzvarwa kwake akasvika. Akazvara dangwe rake romwana mukomana, akamuputira mumachira, akamuva nzarika muchidyiro chezvipfuwo, nekuti vakanga vashayiwa nzvimbo mumba mavaeni, vafudzi veBeterehema. Zvino kwakanga kuna vafudzi munyika iyoyo vaigara kuurago, vachirinda mapoka avo amakwai usiku. Zvino mutumwa waShe wakamira pavari, uye kubwinya kwaShe kwakava penyera, kuchivakomberedza vakabva vatya kwazvo kwazvo. Ipapo mutumwa akati kwavari, musatya henyu, nekuti tarirai, ndinokuparidzirai mashoko orufaro rukuru ruchava rwavanhu vose. Nekuti nhasi maponerwa muguta raDhavhidhi muponesi anova ndiye Kristu Ishe, uye chinhu ichi chichava chiratidzo kwamuri. Muchandovana mwana mucheche akaputirirwa mumachira avete muchidyiro chezvipfuwo. Zvino pakarepo pakava nechita chehondo yokudenga pamwe chete nomutumwa chichirumbidza Mwari chichiti, Mwari ngaarumbidzwe kumusoro-soro, napanyika pave nerugare muvanhu vaanofadzwa navo. Kuzoti vatumwa vaya vabva pavari vachienda kudenga, vafudzi vakataurira navachiti, ngatibve tiende Betrehema tindoona chinhu ichi chaitika chataudzwa naShe. Ipapo vakakurumidza kuenda vakandowana Maria naJosefa nomwana mucheche avete muchidyiro chezvipfuwo. Kuzoti vaona vakaudza vanhu kwose kwose zvamashoko avakanga vataurirwa izvo mwana uyu. Vose vakazvinzwa vakashamiswa nezvavakaudzwa navafudzi. Asi Maria akachengeta mashoko awa ose achafungisisa mumwoyo make. Zvino vafudzi vakadzokera kwakare, vachikudza nokurumbidza Mwari pamusoro pezvinhu zvose zvavakanga vanzwa nezvavakanga vaona sokuudzwa kwavakanga vaitwa. Kuiswa kwaJesu mutembere. Kuzoti kwapera mazuva masere ekudzingiswa kwomwana, vakamutumidza zita rake rokuti Jesu, riya raakanga atumidzwa nomutumwa asati agamuchirwa mudumbu raamai vake. Zvino mazuva akati apera okunatswa kwavo, sezvinoreva murayiro waMozisi, vakaenda naye Jerusarema kuti vandomuisa pamberi paShe, sezvakanyorwa pamurayiro waShe zvichinzi: Mwanarume upi noupi anotanga kuzarura dumbu raamai vake achanzi mutsvene waShe. Uye vakandobayira Mwari chibayiro sezvazvakarehwa pamurayiro waShe panoti: njiva mbiri kana hangaiwa mbiri dzichiri duku. VaSimeoni. Zvino paJerusarema paiva nomumwe munhu wainzi Simeoni. Waiva munhu wakarurama waida Mwari, waimirira kunyaradzwa kwaIsraeri, uye Mweya Mutsvene wakanga uri paari. Iye wakanga aratidzwa noMweya Mutsvene kuti haangaoni rufu asati aona Kristu waShe. Iye wakaenda mutemberi mumweya. Zvino vabereki vakati vachipinda nomwana Jesu kuti vamuitire sezvinoreva murayiro, akamubata mumaoko ake akarumbidza Mwari achiti: Tenzi, zvino muranda wenyu ngaaende hake norugare zvamakareva, nekuti meso angu aona ruponeso rwenyu rwamakagadzira pamberi pavanhu vose, chiedza chokuvhenekera vahedheni nokurumbidzwa kwavanhu venyu vaIsraeri. Baba vake naamai vake vakashamiswa nezvakarehwa pamusoro pake. Ipapo Simeoni akavakomborera akati kuna Maria mai vake: tarira, mwana uyu wakaisirwa kuwa nokumuka kwavazhinji muvaIsraeri, uye kuti chive chiratidzo chichaitirwa naro. Uyezve bakatwa richabaya mweya wakowo, kuitira kuti pfungwa dzinobva mumwoyo mizhinji dzigozikanwa. VaAna. Kwaivavo nomumwe muprofita kadzi wainzi Ana, mwanasikana waFanueri werudzi rwaAsheri. Iye wakanga achembera kwazvo, ambenge ava nomurume wake makore manomwe kubva paumandara hwake. Zvino wakanga ava chirikadzi yamakore makumi masere namana. Wakanga asingabvi mutemberi achishandira Mwari nokuzvinyima zvokudya nokunamata usiku namasikati. Zvino iye wakasvika nenguva iyoyo akatenda Mwari, akataura pamusoro pake kuna vose vakanga vachimirira kusunungurwa kweJerusarema. Zvino kuzoti vapedza zvose zvomurayiro waShe, vakadzokera Garirea kuguta ravo reNazareta. Mwana akakura, akasimba, akazara nenjere, nenyasha dzaMwari dzikava pamusoro pake. Jesu ava namakore 12. Zvino vabereki vake vaisigaroenda Jerusarema makore ose kumutambo wePasika. Kuzoti ave nemakore 12 vakakwirako netsika yemutambo. Kwakati mazuva omutambo apera, vakachizodzoka, mwana Jesu ndokusara Jerusarema, vabereki vake vasingazvizivi. Asi zvavaifunga kuti ari kuna vamwe vavaifamba navo, vakafamba zvavo zuva rimwe ndokuzomutsvaka kuhama dzavo nokuvazikani vavo. Kuzoti vamushayiwa, vakadzokera Jerusarema vachimutsvaka. Mazuva matatu akati apera, vakazomuwana ari mutemberi agere pakati pevadzidzisi achiterera zvavaireva nokuvabvunza mibvunzo. Vose vakamunzwa achitaura vakashamiswa nokuziva kwake uye nokupindura kwake. Kuzoti vamuona vakashama kwazvo, mai vake vakati kwaari, mwana, ko watiitireiko zvakadai? Tarira, baba vako neni tatambudzika tichichema. Akati kwavari, makanga muchinditsvakireiko? Makanga musingazive here kuti ndinofanira kuva pazvinhu zvababa vangu? Asi ivo havana kunzwisisa shoko raakavaudza. Ipapo wakaburuka navo akasvika Nazareta, akava mwana anoteerera. Amai vake vakachengeta mashoko iwavo ose mumwoyo mavo. Jesu akabudirira pakuchenjera napakukura napakudikanwa naMwari navanhu. Ruka chitsauko chechitatu. Johane mubhabhatidzi. Negore regumi namashanu rokutonga kwaKesari Tiberio, Pontio Pirato ari ishe weJudhea, Herode ari ishe weGarirea, Firipi munun'una wake ari ishe weIturya, neTrakoniti Rusania ari ishe weAbrini, Anasi naKafasi vari vapristi vakuru. Shoko raMwari rakasvika kuna Johani mwanakomana waZakariya ari murenje. Iye akaenda munyika yose yakapoteredza Jorodhani, akaparidza rubhabhatidzo rwekupinduka kuti vanhu varegererwe zvitadzo zvavo, sezvavakanyorwa mubhuku ramashoko omuprofita Isaya zvichinzi: Izwi reunodaidzira murenje, gadzirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake. Mipata yose ichafusirwa, makomo ose makuru namaduku achaderedzwa. Pakakombama pacharuramiswa, uye pana makomba pachaita nzira dzakaenzana. Nyama yose ichaona ruponeso rwaMwari. Naizvozvo wakati kuvanhu vazhinji vaiuya kuzobhabhatidzwa naye, imi vana venyoka, ndianiko wakakuudzai kuti mutize hasha dzinouya? Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kupinduka. Uye musatanga mati nechomumwoyo, tina baba vedu Abrahama, nekuti ndinoti kwamuri Mwari anogona kumutsira Abrahama vana pamabwe awa. Zvino demo ratoiswa pamudzi wemiti. Naizvozvo muti mumwe nomumwe usingabereke chibereko chakanaka unotemwa ukakandwa mumoto. Vanhu vazhinji vakamubvunza vachiti, ko zvino togoiteiko? Akapindura akati kwavari, ane hanzu mbiri ngaapewo uya asina, naane zvekudya ngaaite saizvozvo. Navateresi vakauyawo kuzobhabhatidzwa vakati kwaari, mudzidzisi, ko isu todiniwo? Akati kwavari, musareva mari muchidarika pamakarayirwa napo. Navarwiwo vakamubvunza vachiti, ko isu todinikowo? Akati kwavari, musatyisidzira vanhu kana kuvarevera nhema, kwete, mutende nezvamunohora. Zvino vanhu vakati vagere vachimirira, vose vachirangarira nechemumwoyo mavo pamusoro paJohani vachiti zvimwe ndiye Kristu. Johani akapindura akati kwavari vose, ini ndinokubhabhatidzai nemvura, asi kunouya mumwe ane simba kudarika ini, wandisina kufanira kuti ndisunungure ruhanda rweshangu dzake. Iyeyo anozokubhabhatidzai nomweya mutsvene nemoto, rusero rwake ruri muruoko rwake, kuti anatse buriro rake kwazvo agotutira zviyo mudura rake, asi hundi achaipisa nomoto usingadzimwe. Akaparidzira vanhu vangeri achivarayira namamwe mashoko mazhinji. Asi ishe Herode wakati audzwa naye mhosva yake pamusoro paHerodhiasi, mukadzi womununʼuna wake, nezvimwe zvakaipa zvose zvaakanga aita iye Herode, wakabvazve apamidzira chinhu ichi pane zvose kuti wakazopfigira Johane mujeri. Kubhabhatidzwa kwaJesu. Kuzoti vanhu vose vabhabhatidzwa, naiye Jesu akabhabhatidzwawo achinamata, denga rakazarurwa. Mweya mutsvene ukaburuka pamusoro pake wakaita senjiva, izwi rikabva kudenga richiti, iwe ndiwe mwanakomana wangu mudikanwa, ndinokufarira iwe. rudzi rwa Jesu Kristo. Zvino iye Jesu wakanga ane makore anenge makumi matatu, nguva yaakatanga kudzidzisa pakufunga kwavanhu, ari mwanakomana waJosefa, mwanakomana waHeri, mwanakomana waMatati, mwanakomana waRevhi, mwanakomana waMereki, mwanakomana waJanai, mwanakomana waJosefa, mwanakomana waMatatiasi, mwanakomana waAmosi, mwanakomana waNaomi, mwanakomana waEsiri, mwanakomana waNagai, mwanakomana waMaati, mwanakomana waMatatiasi, mwanakomana waSemeini, mwanakomana waJoseki, mwanakomana waJoda, mwanakomana waJoanani, mwanakomana waResa, mwanakomana waZarobaberi, mwanakomana waSaratiere, mwanakomana waNeri, mwanakomana waMareki, mwanakomana waAdhi, mwanakomana waKosamu, mwanakomana waErimadhamu, mwanakomana waEri, mwanakomana waJesu, mwanakomana waEriezeri, mwanakomana waJorimu, mwanakomana waMatati, mwanakomana waRevhi, mwanakomana waSimoni, mwanakomana waJudha, mwanakomana waJosefa, mwanakomana waJoramu, mwanakomana waEriakimi, mwanakomana waMeria, mwanakomana waMena, mwanakomana waMatata, mwanakomana waNatamu, mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waJese, mwanakomana waJebhodhi, mwanakomana waBhoasi, mwanakomana waSara, mwanakomana waNasoni, mwanakomana waAminadhabi, mwanakomana waAdhimini, mwanakomana waArini, mwanakomana waEsiromu, mwanakomana waFaresi, mwanakomana waJudha, mwanakomana waJakobho, mwanakomana waIsaka, mwanakomana waAbrahamu, mwanakomana waTera, mwanakomana waNahori, mwanakomana waSeruki, mwanakomana waRagau, mwanakomana waFareki, mwanakomana waAberi, mwanakomana waSara, mwanakomana waKainani, mwanakomana waArfakisadi, mwanakomana waSemu, mwanakomana waNoa, mwanakomana waRameki, mwanakomana waMatusara, mwanakomana waInoki, mwanakomana waJareti, mwanakomana waMarereri, mwanakomana waKainani, mwanakomana waInosi, mwanakomana waSeti, mwanakomana waAdamu, mwanakomana waMwari. Ruka, chitsauko chechina. Kuedzwa kwaJesu. Zvino Jesu azere nemweya mutsvene, wakadzoka achibva kuna Jorodhani, akaendwa naye kurenje nomweya kwaakandoedzwa nadhiabhori mazuva ana makumi mana. Pamazuva iwayo wakanga asina chaaidya. Zvino pakuzopera kwawo akaziya nenzara. Zvino dhiabhori akati kwaari, "Kana uri mwanakomana waMwari, udza ibwe iri kuti chive chingwa." Jesu akamupindura akati, "Kwakanyorwa kuti munhu haararame nechingwa bedzi." Zvino wakaenda naye pakakwirira akamuratidza ushe wose hwenyika nenguva duku duku. Dhiabhori akati kwaari, "Ndiwe wandichapa simba iri rose nokubwinya kwazvo, nekuti ndakaripiwa ini uye ndinoripa wandinenge ndada kupa. Zvino iwe, kana ukandinamata, zvose zvichava zvako." Jesu akapindura akati kwaari, "Kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako, umushandire iye oga." Akaenda naye Jerusarema, akamumisa pamucheto pedenga retembere, akati kwaari, "Kana uri mwanakomana waMwari, chizviwisira hako pasi uchibva pano, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, achaudza vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete, uyezve vachakutakura pamaoko kuti ugoreka kugumbura rutsoka rwako pabwe." Jesu akapindura akati kwaari, "Zvakanzi, usaedza Ishe Mwari wako." Zvino kuzoti dhiabhori apedza kuedza kwose, wakamusiya kusvika pane imwe nguva. Kurambwa kwakaitwa Jesu paNazareta. Zvino Jesu wakadzokera Galiria nesimba romweya. Mukurumbira wake ukanzwikwa nenyika yose yakapoteredza. Wakadzidzisa masinagogi avo achikudzwa navanhu vose. Zvino wakasvika Nazareta paya paakanga arerwa akapinda musinagoga nemusi weSabata sezvaaisiita. Akasimuka kuti arave. Akapiwa bhuku romuprofita Isaya. Zvino wakati ari petenura akawana pakanyorwa panoti: Mweya waShe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo vangeri. Wakandituma kuti ndizivise vatapwa zvokusunungurwa kwavo, namapofu kuti avonezve. Wakatsikirirwa pasi kuti vaende havo vasunungurwa, nokuparidza zvegore raShe rakanaka. Akapeta bhuku akaridzosera kumutariri akagara pasi. Meso avanhu vose vaiva musinagoge akamutarisisa. Zvino akatanga kuvaudza achiti: Nasi rugwaro urwu rwazadzika munzeve dzenyu. Vose vakamupupurira kuti anoita zvakanaka. Vakashamiswa namashoko akanaka akabuda mumuromo wake vakati: Ko uyu haazi mwanakomana waJosefa here? Akati kwavari: Ndinoziva kwazvo kuti muchareva shumo iya kwandiri inoti: Nanga zvirape. Zvose zviya zvatakanzwa zvakaitwa muKaperanaume, ibva wazviitawo muno munyika yako. Akati: Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, hakuna muprofita anotendwa munyika yake kwete. Asi ndinokuudza ishoko iri rechokwadi rekuti muIsraeri makanga mune chirikadzi zhinji pamazuva aEria, panguva iya yakapfigwa denga makore matatu nemwedzi mitanhatu, nzara huru ikavapo panyika yose. Asi Eria haana kutumwa kuno mumwe wavo kwete, asi wakatumwa Sarepta bedzi munyika yaSidoni kumukadzi waiva chirikadzi. Uyezve muIsraeri makanga muna vazhinji vaiva namaperembudzi pamazuva emuprofita Erisha. Asa hakuna mumwe wavo wakanatswa kunze kwaNaamani muSiria oga. Ipapo vose vakanga vari musinagoge vakatsamwa zvikuru vachinzwa izvozvo. Vakasimuka vakabva vamudzingira kunze kweguta. Vakaenda naye kumawere egomo pakanga pakavakirwa guta ravo kuti vamusundidzireko. Asi iye wakapinda napakati pavo akaenda zvake. Jesu anoporesa munhu waiva nomweya wakaipa muKapenaume. Zvino wakaburuka achienda Kapenaume, raiva guta reGarirea. Akasiva dzidzisa pamazuva eSabata. Vakashamiswa nekudzidzisa kwake, nokuti shoko rake rakanga rine simba. Zvino musinagoge imomo makanga mune munhu waiva nomweya wakaipa wetsvina. Iye akaridza mere nezwi guru achiti: Aiwa, tine mhosva yeiko nemi, Jesu weNazareta? Mauya kuzotiparadza kani? Ndinokuzivai kuti ndimani. Ndimi mutsvene waMwari. Ipapo Jesu akaurayira achiti: Nyarara, budamo maari. Mweya wakaipa ukamuwisira pasi pakati pavo ukabuda maari usina kutombomukuvadza. Vakabatwa nekutya vose vakataurirana vachiti: Iri ishoko iko, nekuti anorayira mweya yetsvina nechikuriri nesimba, ichibva yabuda. Mukurumbira wake ukanzwikwa kumativi ose enyika yakapoteredza. Jesu anoporesa mai vomukadzi waPetros navamwe. Zvino wakasimuka musinagoge akandopinda mumba maSimon. Mai vomukadzi waSimon vakanga vachirwara nomuviri waipisa kwazvo. Vakavakumbirira kwaari. Ipapo wakakotamira pamusoro pavo akarayira kupisa kwomuviri wavo kukavarega. Vakasimuka pakarepo vakavashandira. Kuzoti zuva rovira, vose vaiva nevanorwara nezvirwere zvizhinji, vakauya navo kwaari. Akaisa maoko ake pamusoro pomumwe nemumwe wavo akavaporesa. Nomweya yakaipa yakabuda muvazhinji ichiridza mhere ichiti, ndimi mwanakomana wamwari. Asi wakairaira akasaitendera kutaura nokuti yakanga ichiziva kuti ndiye Kristu. Kuzoti kwaedza wakabuda akaenda kurenje. Zvino vanhu vazhinji vakamutsvaka vakasvika kwaari vakaedza kumudzivisa kuti arege kubva kwavari. Asi wakati kwavari, ndinofanira kuparidzira mamwe magutawo vhangeri youshe hwaMwari nokuti ndizvo zvandakatumirwa. Akasiparidza mumasinagoge eGarirea. Ruka chitsauko chechishanu. Kubatwa kwehove zhinji. Zvino kuzoti vanhu vazhinji vachimutsikirira kuti vanzwe shoko raMwari, iye amire pagungwa reGenesareti. Akaona magwa maviri ari pagungwa, asi vabati vehove vakanga vabuda maari vava kusuka mimbure yavo. Akapinda mune rimwe igwa raiva raSimoni akakumbira kwaari kuti ambobva pamahombekombe zvishoma. Zvino wakagara akadzidzisa vanhu vazhinji arimo mugwa. Kuzoti apedza kutaura akati kuna Simoni, endai kunonyudza muregedzere mimbure yenyumo mugobata. Simoni akapindura akati, tenzi, takatambura usiku hwose tikasabata chinhu, asi nokuda kwokutaura kwenyu ndicharegedzera mimbure mumvura. Vakati vaita izvozvo vakakuva hove zhinji, mimbure yavo ikabva yabvaruka. Zvino vakaninira vamwe vavo vaive mune rimwe igwa kuti vauye kuzovabatsira. Vakauya vakazadza magwa ose ari maviri akanga otoda kunyura. Zvino Simoni Petrosi wakati achizviona izvi akazviwisira pasi pamabvi aJesu akati, Ishe, ibvai henyu kwandiri nokuti ndiri mutadzi. Nokuti iye navose vaaiva navo vakanga vashamiswa nokuwanda kwehove dzavakanga vabata. Ndizvo zvakaitawo vana Jakobhosi naJohani vanakomana vaZebhedhia vaiva shamwari dzaSimoni. Ipapo Jesu akati kuna Simoni, usatya zvako, kubva zvino uchabata vanhu. Zvino vakati vaisa magwa kunyika vakasiya zvose vakamutevera. Kuporeswa kwomunhu waiva namaperembudzi. Wakati ava mune rimwe guta, tarira, kwakanga kuna mumwe murume waiva namaperembudzi muviri wose. Zvino achiona Jesu wakazviwisira pasi nechiso ndokukumbira kwaari achiti, Ishe, kana muchida henyu munogona kundinatsa. Ipapo akatambanudza ruoko akamubata achiti, ndinoda, chinatswa hako. Pakarepo maperembudzi akabva kwaari. Akamurayira kuti asaudza munhu akati, enda undozviratidza kumupristi, ubayire Mwari pamusoro pakunatswa kwako, sezvakarayirwa naMozisi chigova chapupu kwavari. Asi mukurumbira wake wakaramba uchingopararira. Vanhu vazhinji-zhinji vakaungana kuzonzwa zvaaitaura nokuporeswa matenda avo. Asi iye wakaenda mumarenje kundonamata. Kuporeswa kwomunhu wakanga akafa mutezo. Zvino kuzoti achidzidzisa nerimwe ramazuva iwayo, pakanga pagere vaFarisi navadzidzisi vemurayiro vaibva kumisha yose yeGarirea neJudhea neJerusarema. Simba raShe rakanga riripo rekuti aporese. Zvinotarira vamwe varume vakange vakatakura munhu wakanga akafa mitezo ari pamubhedha, vakatsvaka kupinda naye kuti vagomuisa pamberi pake. Zvino vakati vachishayiwa pavangamupinza napo nokuda kwavanhu vazhinji, vakakwira pamusoro peimba vakamuburutsiramo mukati nomumubhedha wake pamberi paJesu, vapinda napamataira. Zvino achiona kutenda kwavo akati, murumewe, waregererwa zvitadzo zvako. Vanyori navafarisi vakatanga kufunga vachiti, ndianiko uyu anotaura achishona Mwari? Ndianiko angaregerere zvitadzo kunze kwaMwari oga? Zvino Jesu wakaziva pfungwa dzavo akapindura akati kwavari, munofungeiko mumwoyo yenyu? Chakareruka ndechipo kuti, waregererwa zvitadzo zvako, kana kuti simuka ufambe. Asi kuti muzive kuti mwanakomana womunhu ane simba panyika rokuregerera zvitadzo, akati kuno wakafa mitezo, ndinoti kwauri, simuka, utore mubhedha wako uende kumba kwako. Akasimuka pakarepo pamberi pavo, akatora chaakanga avete pamusoro pacho, akaenda kumba kwake achirumbidza Mwari. Vakashamiswa vose, vakarumbidza Mwari, vakatya kwazvo vachiti, nhasi taona madambi. Kudanwa kwaRevhi. Shure kwaizvozvo wakabuda akaona muteresi wainzi Revhi agere paitereserwa, akati kwaari, nditevere. Iye akasiya zvose akasimuka akabva amutevera. Revhi akamuitira mutambo mukuru mumba make. Zvino paiva nechita chikuru chavateresi nevamwe vakange vagere navo pakudya. Vafarisi navanyori vavo vakanyunyutira vadzidzi vake vachiti, munodyireiko navateresi navatadzi nokunwa navo? Jesu akapindura akati kwavari, vasingarwari havatsvaki ng'anga asi vanorwara. Handina kuuya kuzodana vakarurama kwete, asi vatadzi kuti vapinduke. Kuzvinyima zvokudya. Zvino vakati kwaari, vadzidzi vaJohane vanozvinyima zvokudya kazhinji wani, vachiita minamato. Uye vavafarisi vanodarowo, asi venyu vanodya nokunwa. Jesu akati kwavari, mungadzivi seshamwari dzechikomba kudya chikomba chiri pavari here? Asi mazuva achazosvika, zvino namazuva iwayo, vachazvinyima zvokudya kana chikomba chazobviswa pavari. Zvino vakataurazve navo nomufananidzo akati, hakuna munhu anobvarura chiremo pahanzu itsva akachiisa pahanzu yakasakara kwete. Kana akadaro achabvarura hanzu itsva, uyezve chiremo chehanzu itsva achinganzwani neyakasakara. Hakuna munhu angadire waini itsva muhombodo tsaru. Kana akadaro, waini itsva inozoparura hombodo idzo, iyo waini ikateuka nehombodo dzikasa karawo. Asi waini itsva inofanira kudirwa muhombodo itsva. Uye hakuna munhu anoti kana anwa waini tsaru wobva odazve itsva kwete, nekuti anozoti tsaru ndiyo inonaka. Ruka chitsauko chechitanhatu. Jesu ndishe wesabata. Zvino nomusi wesabata wakafamba napakati peminda yezviyo, vadzidzi vake vakatana hura vakadya vachidzipukutira mumaoko. Zvino vamwe vafarisi vakati kwavari, ko, munoitireiko zvisina kutenderwa kuitwa nomusi wesabata? Jesu akavapindura akati, ko, hamuna kurava here zvakaitwa naDhavhidhi musi waakanga aziya iye nevaaiva navo, kuti wakapinda mumba maMwari akatora zvingwa zvokuratidza akazvidya akapawo vamwe vake? Zvingwa izvozvo zvakanga zvisina kutenderwa kudyiwa asi kungodyiwa navaprista voga. Akati kwavari, mwanakomana womunhu ndishe wesabata. Kuporeswa kwomunhu waiva neruoko rwakakokonyara. Zvino nerimwe sabata wakapinda musinagogo akadzidzisa. Zvino maiva nemumwe wakanga ano ruoko rworudyi rwakakokonyara. Vanyori navafarisi vakamutarisisa kuona kana angamuporese nemusi wesabata, kuti vawane mhosva yavangamupomere. Asi iye wakaziva mifungo yavo, akati kumunhu wakanga ano ruoko rwakakokonyara, simuka umire pakati pavanhu. Akabva asimuka akamira. Zvino Jesu akati kwavari, ndombokubvunzai shoko iri. Ko zvakatenderwa here kuita zvakanaka kana kuita zvakaipa nesabata? Kuponesa munhu kana kumuuraya? Ipapo akaringa-ringa achivatarira vose akati kumunhu uya, tambanudza ruoko rwako. Akadaro ruoko rwake rukabva rwapora. Zvino vakatsamwa kwazvo vakataurirana pachavo vachiti, Jesu uyu tomudiniko nhai? Jesu anodana vadzidzi vake. Namazuva iwavo wakabuda akaenda kugomo kundonamata. Akavata usiku hwose achinamata kuna Mwari. Zvino kuzoti kwaedza, akadana vadzidzi vake akasarudza kwavari vane gumi navaviri vaakazotumidza zita rekuti vapostori. Kunoti Simon, waakatumidzawo zita rekuti Petros, naAndrea mununʼuna wake, naJakubos, naJohane, naFiripi, naBartolomeo, naMateo, naTomasi, naJakubosi mwana waAfiosi, naSimon wainzi Zerote, naJudasi mwana waJakubosi, naJudasi Iskarioti wakazomupandukira. Zvino wakaburuka navo akandomira panzvimbo pakaenzana ana vadzidzi vake vazhinji nechita chavanhu vaibva Judhea kwose neJerusarema nokumahombekombe egungwa reTire neSidhoni. Ivo vakanga vauya kuzonzwa zvaaireva nekuzoporeswa matenda avo, uye vaya vakanga vachitambudzika nemweya yetsvina vakaporeswa. Vanhu vazhinji vose vakatsvaka kumunyangata nokuti simba rakabuda maari akavaporesa vose. Maridzo yaJesu. Zvino wakasimudza meso ake achitarira vadzidzi vake akati, makakomborerwa imi varombo nokuti ushe hwaMwari ndohwenyu. Makakomborerwa imi mune nzara zvino nekuti munozogutswa. Makakomborerwa imi munochema zvino nokuti munozoseka. Makakomborerwa kana muchivengwa navanhu vachiramba kuwadzana nemi, vachikutukai, vachidzima zita renyu sechinhu chakashata nokuda kwomwanakomana wemunhu. Farai zvenyu nezuva iroro mupembere, nokuti onai mubayiro wenyu kudenga mukuru, nokuti vaprofita vakaitirwa saizvozvo namadzibaba avo. Asi muchaone nhamo imi vafumi, nokuti matogamuchira kunyaradzwa kwenyu. Muchaone nhamo imi makaguta zvino, nekuti muchazova nenzara. Muchaone nhamo imi munoseka zvino, nekuti munozochema nokuungudza. Muchaone nhamo kana vanhu vose vachikurevai zvakanaka, nokuti vaprofita venhema vakaitirwa saizvozvo namadzibaba avo. Kuva norudo navavengi. Asi ndinoti kwamuri, imi munonzwa zvandinoreva. Idai vavengi venyu, vaya vanokuvengai muvaitire zvakanaka. Komborerai vaya vanokutukai, munyengeterere vaya vanokushonai. Munhu anokurova padama umurinzirezve rimwe. Anokutorera bhachi usamurambidza kutora nehembewo. Chero anokukumbira chinhu umupe, naanokutorera zvinhu zvako usazozvirevezve kwete. Uye pamunoda kuti vanhu vakuitirei napo, muvaitirewo saizvozvo. Kana muchingoda vaya vanokudai, mungagova nokutendwa kweiko? Nekuti vatadzi vanodawo vaya vanovada. Kana muchingoita zvakanaka kuna vaya vanokuitirai zvakanaka, mungagova nokutendwa kweiko? Nekuti vatadzi vanodarowo. Uye kana muchingokweretwa navaya vamunoti vanozodzosa, mungagova nekutendwa kweiko? Vatadzi vanokweretwawo wani nevamwe vatadzi kuti vagodzorerwa zvakaenzana. Asi idai vavengi venyu, muvaitire zvakanaka. Mukweretwe musingafungi zvokuzodzoserwazve. Ipapo mubayiro wenyu unozova mukuru, mugova vanakomana vokumusoro-soro, nekuti iye ano mwoyo munyoro kuna vasingavongi navakaipa. Ivai netsitsi sababa venyu vane tsitsiwo. Kutonga vamwe. Musatonga, nemi hamungazotongwiwo. Musapa vanhu mhosva, nemi hamungazopiwawo mhosva. Sunungurai, nemi muchasunungurwawo. Ipai, nemi muchapiwawo. Muchapiwa chiereso mumaoko enyu chakanaka, chakatsikirirwa, chakazunguzirwa, chino mupfunga. Nokuti nechiereso chamunoera nacho, muchaerwawo nacho. Wakavaudzawo mufananidzo akati, ko bofu ringatungamirire rimwe bofu here? Haangawiri mugomba ose ari maviri here? Mudzidzi haangavi mukuru kumudzidzisi wake kwete, asi mumwe nomumwe kana azokwaniswa achava somudzidzisi wake. Ko unoonereiko chinoi chiri muziso rehama yako? Izo danda riri muziso rako usingarioni. Ungagone seiko kureva kuhama yako kuti, hama iwe, rega ndibvise chinoi chiri muziso rako. Usingagoni danda riri muziso rako iwe. Iwe mnyengeri, tanga wabvisa danda muziso rako, ipapo uchazonatsoona kubvisa chinoi chiri muziso rehama yako. Nokuti hakuna muti wakanaka unobereka zvibereko zvakaipa, kana muti wakaipa unobereka zvibereko zvakanaka kwete. Nokuti muti mumwe nomumwe unozikanwa nezvibereko zvawo. Nekuti vanhu havatani maonde paminzwa, uye mazambiringa haatanwi parukato. Munhu wakanaka anobudisa zvakanaka pafuma yakanaka yomwoyo wake. Wakaipa anobudisa zvakaipa pane zvakaipa zvemwoyo wake. Nekuti muromo unotaura zvizere pamwoyo. Mufananidzo weimba yakavakirwa paruware. Nemhosva yeiko muchinditi ishe, ishe, asi musingaite zvandinoreva? Mumwe nomumwe anouya kwandiri akanzwa mashoko angu akaaita, ndichakuratidzai waakafanana naye. Wakafanana nemunhu wakati achivaka imba, akachera akadzikisa, akaiteya paruware. Zvino mvura zhinji ichizouya, rukova rukarova imba iyoyo, ikasagona kuizunungusa, nokuti yakanga yakavakwa kwazvo. Asi uya anonzwa asingaiti wakafanana nemunhu wakavaka imba pavhu isina nheyo. Rukova ruchizorova pairi, yakawa. Pakarepo kuputsika kweimba iyoyo kwakava kukuru. Ruka chitsauko chechinomwe. Jesu anoporesa muranda womukuru wezana. Zvino azopedza kutaura mashoko ake ose, munzeve dzavanhu wakapinda muKapernaume. Zvino muranda womumwe mukuru wezana waaida wakanga achirwara achitotandadza. Zvino kuzoti anzwa zvaJesu, wakatuma vakuru vavaJudha kwaari achikumbira kuti auye kuzoporesa muranda wake. Ivo vakati vachisvika kuna Jesu, vakamukumbira kwazvo vachiti, munhu uyu wakafanira kuti mumuitire izvozvo, nekuti anoda rudzi rwedu, uye ndiye wakativakira sinagoge redu. Jesu akaenda navo. Zvino ava pedyo neimba, mukuru wezana akatuma shamwari dzake kundoti kwaari, ishe, musazvitambudza henyu, nekuti handina kufanirwa kuti mupinde mumba mangu. Naizvozvo ndati handifaniri kuuya kwamuri, asi taurai henyu shoko muranda wangu agopora. Nekuti neniwo ndiri munhu wakaiswa kuti arayirwe navamwe. Ndina varwi pasi pangu. Kuno mumwe ndinoti chienda, achienda. Kuno mumwezve ndinoti chiuya, achiuya. Uye kumuranda wangu ndinoti ita chichi, achichiita. Zvino Jesu achizvinzwa izvozvo, wakashamiswa naye, akatendeuka akati kuvanhu vazhinji vakanga vachimutevera, ndinoti kwamuri, handina kumboona kutenda kwakadai kwete, kunyangwe muIsraeri kwete. vaya vakanga vatumwa vakati vadzokera kumba vakandowana muranda apora. Jesu anomutsa mwanakomana wechirikadzi paNaini. Zvino nezuva rinotevera wakaenda kuguta rainzi Naini. Vadzidzi vake navanhu vazhinji zhinji vakaenda naye. Zvino kuzoti osvika pasuo reguta akaona vanhu vakanga vakatakura munhu wakafa waiva mwanakomana mumwe oga wamai vake yaiva chirikadzi. Vanhu vazhinji veguta vakanga varipo paari. Zvino Ishe achiona mai ava akawanzwira tsitsi akati kwavari, musachema henyu. Ipapo wakasvika pedyo akabata wanyanza. Vaya vakanga vachitakura munhu ndokubva vamira. Akati, jaya, ndinoti kwauri, chimuka. Uya wakanga afa akabva amuka akagara ndokutanga kutaura akamupa mai vake. Vanhu vose vakabatwa nokutya vakarumbidza Mwari vachiti, pakati pedu pakazouya muprofita mukuru uye Mwari wakashanyira vanhu vake. Shoko iri pamusoro pake rakasvika muJudhea rose nemunyika yose yakapoteredza. Johane mubhabhatidzi anotuma vadzidzi kundobvunza Jesu. Vadzidzi vaJohane vakamuudza zvose izvi. Johane akadana vadzidzi vake vaviri akavatuma kuna Ishe neshoko rokuti, ko ndimi here uya wainzi anouya, kana kuno mumwezve watichatarira? Zvino varume ava vachisvika kwaari vakati, Johane mubhabhatidzi watituma kwamuri neshoko rokuti, ko ndimi here uya wainzi anouya, kana kuno mumwezve watichakatarira? Nenguva iyoyo akaporesa vanhu vazhinji matenda avo nourwere nemweya yakaipa namapofu mazhinji wakavasvinudza meso avo. Akapindura akati kwavari, endai mundoudza Johane zvamaona nezvamanzwa, zvokuti mapofu anoona, vakaremara vanofamba, vana maperembudzi vanonatswa, uye vaiva matsi vanonzwa, vakafa vanomutswa, navarombo vanoparidzirwa vhangeri. Wakakomborerwa munhu asingagumburwi neni. Nhume dzaJohane dzakati dzabva, akatanga kutaurira vanhu vazhinji vaya zvaJohane achiti, makanga mabuda kundooneiko kurenje? Maindoona rutsanga runozungunuswa nemhepo here? Ko makanga mabuda kundooneiko? Maindoona munhu wakapfeka hanzu dzakanyorovera here? Tarirai vaya vanopfeka hanzu dzinobwinya navanogara zvinonakidza vari mudzimba dzemadzimambo. Asi makanga mabuda kundooneiko? Maindoona muprofita here? Hongu ndinoti kwamuri, akadarika muprofita kwazvo. Uyu ndiye uya wakanyorwa zvake kuchinzi, tarira ndinotuma munyai wangu mberi kwako, achakugadzirira nzira yako mberi kwako. Ndinoti kwamuri, hakuna mukuru kuna Johane mubhabhatidzi pana vakaberekwa navakadzi kwete, asi uyo ari muduku muushe hwaMwari mukuru kwaari. Zvino vanhu vose navateresi vakati vachizvinzwa vakati, Mwari wakarurama zvavakanga vabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwaJohane. Asi vafarisi navadudziri vemurayiro vakaramba zvakafunga Mwari pamusoro pavo vakazazobhabhatidzwa naye. Naizvozvo vanhu vorudzi urwu ndichavafananidza neiko? Vakafanana nei? Vakafanana navana vagere pamusika vanodaidzirana vachiti, takakuridzirai nyere asi hamuna kudzana kwete, takaungudza asi hamuna kuchema kwete. Nekuti Johane mubhabhatidzi wakauya asingadyi chingwa uye asinganwi waini, dzokei moti ano mweya wakaipa. Mwanakomana womunhu wakauya achidya nokunwa, dzokei moti onai munhu anokara uye anoraradza neshamwari yavateresi navatadzi. Asi uchenjeri wakapembedzwa navana vavo vose. Jesu anodirwa mafuta nomukadzi mutadzi. Zvino mumwe wavafarisi wakakumbira kuti azodya naye. Akapinda mumba mumufarisi uyu akagara pakudya. Zvino ona muguta imomo makanga muno mukadzi waiva mutadzi. Iye wakati anzwa kuti agere pakudya mumba mumufarisi, akauya nechinu chearibhastara chaiva namafuta okuzora. Akamira patsoka dzake nechishure kwake achingochema akatanga kunyorozva tsoka dzake nemisodzi akadzipukuta nevhudzi romusoro wake ndokusveta tsoka dzake ndokudzizodza namafuta. Zvino uya mufarisi wakanga amudana wakati achizviona wakataura nechomwoyo achiti, dai munhu uyu waiva muprofita angadai aiziva kuti mukadzi uyu anomubata ndiani uye kuti wakadini nokuti mutadzi. Ipapo Jesu akapindura akati kwaari, Simoni, ndine shoko newe. Akati, taura henyu mudzidzisi. Jesu akati, kwaiva navanhu vaviri vakatora chikwereti pane mumwe munhu waikweretwa. Mumwe wakanga akwereta madenari ane mazana mashanu, mumwewo makumi mashanu. Zvino kuzoti vashayiwa chokuripa nacho wakavaregerera zvake vose vari vaviri. Zvino ndokupiko pavari achanyanya kumuda? Simoni akapindura akati, handiti ndouya wakaregererwa zvizhinji here? Akati kwaari, wareva kwazvo. Zvino akatendeukira kumukadzi akati kuna Simoni, unoona mukadzi uyu here? Ndapinda mumba mako ukasandipa mvura yetsoka dzangu, asi uyu wanyorozva tsoka dzangu nemisodzi yake akadzipukuta nevhudzi rake. Hauna kundisveta, asi uyu chinguri chandapinda haana kurega kundisveta tsoka dzangu kwete. Hauna kundizodza musoro wangu namafuta, asi uyu wazodza tsoka dzangu namafuta ekuzora. Naizvozvo ndinoti kwauri, zvitadzo zvake zviya zvizhinji wazviregererwa nokuti wakava nerudo rukuru, asi uya anoregererwa zvishoma ano rudo rushoma. Ipapo akati kwaari, waregererwa zvitadzo zvako. Zvino vaya vakanga vagere naye pakudya vakatanga kutaura nechemwoyo vachiti, ko uyu ndianiko anoregererawo zvitadzo? Akati kumukadzi, kutenda kwako kwakururamisa, chienda zvako norugare.
Ruka chitsauko chechisere. Vakadzi vaishandira Jesu. Zvinoshure kwaizvozvo wakapota nemaguta nemisha achiparidza nekureva zvevhangeri youshe wamwari ana vane gumi navairi navamwe vakadzi wakange vaporeswa pamweya yakaipa napamarwadzi vaiti Maria anonzi Magadharina uye akanga abuda mweya yakaipa minomwe maari, naJohana mukadzi waKuza mutariri waHerodhi, naSusana navamwe vazhinji vaimushandira nezvinhu zvavo. Mufananidzo wemukushi. Zvino kuzoti vanhu vazhinji zhinji vaungana navakanga vabva kumaguta ose vakati vasvika kwaari, akataura nomufananidzo achiti, mukushi wakabuda kundokusha mbeu yake. Zvino achikusha, dzimwe mbeu dzakawira panzira dzikatsikwa dzikagiwa neshiri dzokudenga. Dzimwe dzakawira paruware dzikamera dzikabva dzaoma nokushayiwa mwando. Dzimwe dzakawira pakati peminzwa, minzwa ikakurirana pamwe chete nadzo ikadzibvunga. Dzimwe dzakawira muvhu rakanaka dzikamera dzikabva dzaita wana imwe neimwe zana. Kuzotataura izvozvi wakadanidzira achiti, ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Zvino vadzidzi vake vakamubvunza kuti mufananidzo uyu unoreveiko. Akati, imi makapiwa kuziva zvakawanzika zvoushe wamwari, asi vamwe vanoparidzirwa nemufananidzo kuti kana vachiona varege kuona uye kana vachinzwa varege kunzwisisa. Zvino, mufananidzo ndiwoyu, mbeu ishoko raMwari. Waya wapanzira, ndawaya wakanzwa shoko. Ipapo diabrosi wauya, achibvisa shoko pamwoyo yavo, kuti warege kutenda, wakaponeswa. Waya waparuware, ndovanoti kana wanzwa shoko. Wanorigamuchira norufaro, asi hawana mudzi. Wanongotenda kwenguva, zvino nenguva yekuedzwa, vanotsauka. Uye dzakawira muminzwa, ndiwo waya wakanzwa. Zvino wondovhungiwa, nokufunganya nepfuma, nezvinofadza zveupenyu huno, wakasasvitsa zvibereko. Asi dzomumvura kanaka, ndiwo waya wakanzwa shoko mumwoyo, wakarurama, nowakanaka, wanorichengeta, wachibereka zvibereko nokutsungirira. Mufananidzo womwenje. Hakuna munhu anoti, kana atungidza mwenje, wobva wofukidzira nehari, kana kuisa pasi pomubhedha, asi anouisa pachigadziko, kuti wanopinda waone chiedza. Nokuti hapana chakawanzika, chisingazowi chinoonekwa, uye hakuna chakawigwa, chisingazozikanwi chikabuda pachena. Naizvozvo chenjerai munzwiro wamunonzwa nawo, nokuti munhu ane chaanacho achapiwa, asina achatorerwa, nai chechoo chaanoti ndinacho. Ukama naJesu. Zvino mai wake, navanin'ina wake wakauya kwaari, wakasagona kusvika paari nomhosva yavanhu vazhinji. Akaudzwa kunzi, mai wenyu nevanun'una wenyu wamire kunze, vanoda kukuonai. Akapindura akati kwavari, mai wangu navanun'una wangu ndawaya vanonzwa shoko raMwari vachiriita. Jesu anodzikamisa mututu wemhepo. Zvino nerimwe remazuva iwayo, akapinda mugwa navadzidzi vake akati kwavari, ngatiyambuke mhiri kwegungwa. Wakabva waenda. Kuzoti wachienda, iye wakawata. Pagungwa pakauya mututu mukuru wemhepo. Wakatanga kuzarirwa nemvura, wakava munjodzi. Wakaenda kwaari, wakandomutsa vachiti, tenzi, tenzi, tofa. Ipapo akamuka, akarayira mhepo nemafungu emvura, zvikaguma, kukabva kwadzikama. Zvino akati kwaari, kwokutenda kwenyu kuripiko? Wakabva watya nekushamiswa, wakataurirana vachiti, kondianiko uyu zvaanogorayira kunyange nemhepo nemvura zvichimuteerera? Jesu anodzinga mweya yakaipa panyika yavaGerasa. Zvino vakasvika kunyika yavaGerasa, yakatarisana neGarirea. Kuzoti abuda mugwa achiburukira panyika, vakachingurwa nemumwe murume weguta iroro waiva nemweya yakaipa. Nguva refu vakanga asina kupfeka hanzu, uye vakanga asingagari mumba kwete, asi mumakuwa. Kuzoti achiona Jesu, wakaridza mhere, akawira pasi pamberi pake, akati nezwi guru, ndine mhosva eikowo nemi Jesu, mwanakomana wokumusoro-soro? Ndinokukumbirai kuti murege henyu kundionesa nhamo, nekuti wakanga arayira mweya yetsvina kuti abude mumunhu uyu. Nokuti kazhinji mweya wakamubata, akasungwa namaketani nesimbi, achiita zvekurindwa. Asi waidambura zvakamusunga, akabva adzingirwa mumarenje nomweya wakaipa. Zvino Jesu wakamubvunza achiti, ko zita rako ndianiko? Akati, Rijioni. Nekuti akanga apindwa nemweya yakaipa mizhinji, ikabva yamunyengetera kuti arege kuirayira kuti iende kugomba rakadzika-dzika. Zvino paiwa neboka guru renguruve zhinji dzaifura mugomo. Ikamunyengetera kuti aitendere kupinda madziri, akaitendera. Mweya yakaipa akabuda mumunhu uya, ikandopinda munguruve. Ipapo boka rose rakamhanyira kumawere kugungwa rikandonyuramo. Waya waizifudza vakatoona zvaitwa, vakatiza, vakandoudza vomuguta novomuruwa. Vakabuda kundoona zvanga zvaitika, vakasvika pana Jesu. Ndokuwana uya munhu wanga abuda mweya kaipa maari agere patsoka dzaJesu. Apfeka ava munhu kwaye wakabva watya. Waya wanga waziona vakawaudza maporoserwo aakaitwa iye vaiwa nomweya kaipa. Zvino vanhu vose wenyika yakapoteredza yavaGerasa vakamukumbira kuti abve hake kwavari, nekuti vakanga vabatwa nekutya kukuru. Iye ndokupinda mugwa akadzoka. Asi uya munhu wanga abuda mweya kaipa vakamukumbira kuti agare paari. Asi vakamudzosa achiti, dzokera kumba kwako undotaura zvinhu zvikuru zvawaitirwa naMwari. Akaenda akandoparidzira muguta rose zvinhu zvikuru zvakaitirwa naJesu. Jesu anoporesa mukadzi waibuda ropa uye anomutsa mwanasikana waJairus. Kuzoti Jesu adzoka, vazhinji vakamugamuchira nokuti vose vakanga vakamumirira. Ipapo mumwe murume wainzi Jairosi, makanga ari mukuru wesinagoge, vakauya akawira pasi petsoka dzaJesu. Akamukumbira zvikuru kuti apinde mumba make, nekuti wakanga ano mwanasikana mumwe chete waiva namakore anenge 12 wakanga watotandadza. Zvino vakati achienda, vanhu vazhinji vakamutsikirira. Ipapo mumwe mukadzi waiva nechirwere chokubuda ropa makore ane 12 akanga apedzera zvose zvaairarama nazvo pang'anga, pasina imwe zvayo yaigona kumuporesa. Akauya necheshure kwake akabata mupendero wehanzu yake. Pakarepo kubuda kwake ropa kukaguma. Jesu akati, ndianiko andibata? Zvino kuzoti vose vachiramba, Petrosi akati, Tenzi, vanhu vazhinji vakakukomberedzai nokukutsikirirai. Asi Jesu akati, ndabatwa nomunhu, nokuti ndanzwa simba richibva mandiri. Zvino mukadzi achiona kuti haana kuwanzika, akauya achidedera, akawira pasi pamberi pake, akamuudza pamberi pavanhu vose zvasaka womubata uye zvokuti waporeswa pekarepo. Akati kwaari, mwanasikana, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako norugare. Wakati achataura, mumwe akasvika achibva kumba kwomukuru wesinagogo akati kwaari, mwanasikana wenyu watofa, chiregai henyu kutambudza mudzidzisi. Zvino Jesu akati achizvinzwa akapindura achiti, usatya zvako, tenda bedzi, iye achaponeswa. Zvino kuzoti asvika kumba, haana kutendera munhu kupinda nayemo, kunze kwevana Petrosi naJohani naJakubhosi nababa womwana namai wake. Zvino vose vakanga vachichema vachimuungudzira. Iye akati, musachema henyu, haana kufa, kwete, asi uwete hake. Wakabva wamuseka vachiziva kuti watofa. Zvine iye wakabata ruoko rwake akadanidzira achiti, mwana iwe, chimuka. Ipapo mweya wake wakadzoka akabva amuka pakarepo. Akarayira kuti ngaachipiwa zvokudya. Vabereki wake vakabva vashamiswa, asi vakavarayira kuti varege kundoudza munhu zvanga zvaitika izvi.
Ruka, chitsauko chepfumbamwe. Vane 12 vanotumwa kundoparidza nokundoporesa. Zvino wakaunganidza vane 12 akavapa simba rechikuriri pamusoro pemweya yakaipa yose nekurapa zvirwere. Akavatuma kundoparidza ushe hwaMwari nokundoporesa vairwara. Akati kwavari, musamborongedzera rwendo, nyangwe kutora mudonzo, nyangwe homwe, nyangwe chingwa, nyangwe mari, muregewo kuva nehembe mbiri. Uye chero muimba yamunenge mapinda, garaimo, mugopfuura norwendo muchibvamo. Uye vose vasinga kugamuchirei kana mobva paguta iroro muzunze guruva riri patsoka dzenyu chigova chapupu kwavari. Ipapo vakaenda vakapota nemisha vakaparidza vangeri nekuporesa vanhu panzvimbo dzose. Herode anotambudzika pamwoyo pamusoro paJohane mubhabhatidzi. Zvino Ishe Herode wakanzwa zvose zvakanga zvichiitwa akatambudzika kwazvo nokuti vamwe vakanga vachiti Johane wakamuka kuvakafa, vamwezve vachiti ndiye Eria waonekwa, vamwewo vachiti ndomumwe wavaprofita vakare wamuka. Herode akati, Johane ndakamugura musoro, ko uyu ndianizve wandinonzwa zvinhu zvakadai pamusoro pake? Akatsvaka kumuona. Vane zviuru zvishanu vanopiwa zvokudya naJesu. Kuzoti vapostori vadzoka vakamukurukurira zvose zvavakanga vaita. Akavatora akaenda navo vari voga kuguta rainzi Betsaida. Asi vanhu vazhinji vachizviziva vakamutevera. Akavagamuchira akavaudza zvoushe hwaMwari, akaporesa vaya vakanga vachida kuporeswa. Kuzoti zuva rovira vane gumi navaviri vakauya vakati kwaari, endesai vanhu vazhinji vaende kumisha nokumapurazi akapoteredza kuti vavateko vagowana zvokudya nokuti pano tiri murenje. Asi iye akati kwavari, vapei imi vagodya. Vakati, isu hatina zvingwa zvinodarika zvishanu nehove mbiri, asi kana taenda tikandovatengera ivava vanhu vose zvokudya, nokuti vaiva varume vanenge zviuru zvishanu. Akati kuvadzidzi vake, vagarisei pasi vachiita mapoka ana vanhu vanenge makumi mashanu. Vakaita kudaro vakavagarisa vose pasi. Ipapo akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri, akatarira kudenga akavonga, akazvimedura ndokupa vadzidzi kuti vaperekere vanhu vazhinji. Vakadya vakaguta vose, vakanonga zvimedu zvakasara, vakawana matengu ane gumi namaviri. Petros anopupura kuti Jesu ndiye Kristu. Zvino kuzoti achinamata ari oga, vadzidzi vake vakanga varipo paari, akavabvunza achiti, gara vanhu vazhinji vanoti ndini aniko? Vakapindura vakati, vamwe vanoti ndimi Johane mubhabhatidzi, vamwe vanoti ndimi Eria, vamwezve vanoti kwakamuka mumwe wavaprofita vakare. Akati kwavari, ko imiwe munoti ndini ani? Ipapo Petros akapindura akati, ndimi Kristu waMwari. Akavarairisa nokuvaudza kuti vasataurira munhu izvozvi, achiti, mwanakomana womunhu anofanira kutambudzika zvizhinji nokurambwa navakuru navapristi vakuru navanyori nokuurawa nokuzomutswa nezuva retatu. Kutevera Jesu ndiko kuzviramba. Zvino wakati kuna vose, kana munhu achida kuuya shure kwangu ngaazvirambe, asimudze muchinjikwa wake zuva rimwe nerimwe agonditevera. Nokuti ani naani anoda kuchengeta upenyu hwake acharasikirwa nahwo, asi uya anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuchengeta. Nokuti munhu achagobatsirwa neiko kana akawana nyika yose asi akazvirasisa iye kana kuzvitadzira? Nokuti ani naani anova nenyadzi neni uye nemashoko angu, mwanakomana womunhu achawawo nenyadzi naye musi waanozouya nokubwinya kwake nokwaBaba nokwavatumwa vatsvene. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kune vamwe vamire pano vasingazoraviri rufu vasati vaona ushe hwaMwari. Kupenya kwaJesu pagomo. Zvino kuzoti kwapera mazuva anenge masere, mashoko awa ataurwa, wakatora vana Petros na Johane na Jakubos akakwira mugomo kundonamata. Zvino wakati achinamata, chigariro chechiso chake chakashanduka, hanzu dzake dzikachena dzikapenya. zvinotarira varume vaviri vana Moses naEria vakataurirana naye. Vakaonekwa vachibwinya vakataura zvekuzobva kwake kwaakanga ondopedzisa muJerusarema. Zvino Petros navaiva naye vakanga vabatwa nehope, asi vachizopepuka vakaona kubwinya kwake navarume vaviri vamire naye. Zvino kuzoti vaparadzana naye, Petros akati kuna Jesu, "Tenzi, zvakanaka zvatiri pano. Regai tichivaka matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raEria," asingazivi zvaaireva. Wakati achataura izvozvo, gore rikauya rikavafukidza. Vakabva vatya vachipinda mugore. Ipapo izwi rakabva mugore richiti, "Uyu ndiye mwanakomana wangu, musanangurwa wangu, inzwai zvaanoreva." Zvino izwi iri richitaura, Jesu akaonekwa angova oga. Ivo vakabva vanyarara vakasaudza munhu chinhu namazuva iwayo chavakanga vaona. Jesu anoporesa mukomana waiva nezvipusha. Kuzoti ava mangwana vaburuka mugomo wakachingurwa nechita chikuru chavanhu. Zvinotarira mumwe murume wakadanidzira ari mukati mevazhinji achiti, "Mudzidzisi, ndinokukumbirai kuti mundotarira mwanakomana wangu uyu, nekuti ndiye mwana wangu mumwe woga. Mamboona mweya unomubata zvino, woridza mere pakarepo, womubvundisa achibva apupuma furo. Uye unoti kana wamuonesa nhamo kwazvo, wozobva paari nokutambudzika. Ndakakumbira vadzidzi venyu kuti vaudzinge, vakasagona." Jesu akapindura akati, "Haiwa, rudzi rusingatendi norwakatsauka, ndichagara ndinemi kusvikira riniko nekukuitirai mwoyo murefu? Uya pano nomwanakomana wako." Zvino wakati achauya, mweya wakaipa ukamuwisira pasi ukamubvundisa zvikuru. Asi Jesu wakarayira mweya wetsvina akaporesa mwana akamudzosera kuna baba vake. Vose vakabva vashamiswa noukuru hwaMwari. Jesu anotaura zvorufu rwake nozvokumuka kwake. Zvino vachishamiswa vose nezvinhu zvose zvaakaita, akati kuvadzidzi vake, "Mashoko awa ngaapinde munzeve dzenyu, nokuti mwanakomana womunhu achakumikidzwa mumaoko avanhu." Asi ivo havana kunzwisisa shoko iri rakanga rakavanzika pavari kuti varege kurinzwisisa. Vakatya kumubvunza zveshoko iri. Mukuru muushe hwokudenga nekutenda zvinoita vamwe. Zvino mavari makamuka naro dzokuti mukuru pavari ndianiko. Asi Jesu zvaaiziva kufunga kwemwoyo yavo, wakatora mwana muduku akamuisa kurutivi rwake. Akati kwavari, "Ani naani anogamuchira mwana uyu muduku muzita rangu anondigamuchira ini, uye ani naani anondigamuchira ini anogamuchira uya wakandituma. Nokuti muduku kwamuri mose ndiye mukuru." Johane akapindura akati, "Tenzi, taona munhu achidzinga mweya yakaipa muzita renyu tikamudzivisa, nekuti haafambi nesu pamwe chete." Asi Jesu akati kwaari, "Musamudzivisa kwete, nokuti munhu asingapesane neni ndowenyu." VaSamaria vanoramba kugamuchira Jesu. Kuzoti mazuva okukwidzwa kwake oswedera, wakateya chiso chake kuenda Jerusarema. Akatuma nhume mberi kwake. Idzo dzakaenda dzikapinda mumusha weSamaria kundomugadzirira. Asi havana kumugamuchira, nokuti chiso chake chakange chakaringa Jerusarema. Vadzidzi vake vana Jakubhosi naJohani vakati vachizviona vakati, "Ishe, munoda here kuti titi moto uburuke kudenga ugovaparadza?" Asi iye wakatendeuka akavarayira. Ipapo vakaenda kuno mumwe musha kutevera Jesu. Zvino kuzoti vari munzira, mumwe munhu wakati kwaari, ndichakutevera ikose kwamunoenda. Jesu akati kwaari, makava ane mwena, neshiri dzokudenga dzina matendere, asi mwanakomana womunhu haana paangatsamire. Akati kuno mumwe munhu, nditevere. Iye akati, nditenderei henyu, ndimbonotanga ndambonoviga baba vangu. Asi iye akati kwavari, rega vakafa vavige vakafa vavo. Asi iwe enda undoparidza zvoushe hwaMwari. Mumwe zvaakati, Ishe, ndichakuteverai, asi munditendere henyu, ndimbotanga ndanooneka vemumba mangu. Asi Jesu akati kwaari, hakuna munhu angati kana aisa ruoko rwake pageja akacheukira shure angazova wakafanirwa noushe hwaMwari kwete. Ruka, chitsauko chegumi. Vadzidzi vana makumi manomwe vanotumwa kundoparidza nekundoporesa. Shure kwaizvozvo, Ishe wakagadzazve vamwe vana makumi manomwe akavatuma achivaita vaviri vaviri mberi kwake mumaguta ose uye kose kwaaida kuenda. Akati kwavari, kukohwa kukuru asi vashandi vashoma. Naizvozvo kumbirai kuna Ishe wokukohwa kuti atume vashandiri mugohwa rake. Enda henyu, tarirai ndinokutumai makaita samakwayana pakati pamapumhi. Musatakura chikwama kana homwe kana shangu, uye musakwazisa munhu munzira kwete. Chero mumba mamunenge mapinda, tangai mati, rugare ngaruve mumba muno. Kana pachinge pane mwanakomana werugare, rugare rwenyu ruchazorora pamusoro pake. Asi kana pasina, ruchadzokera kwamuri. Garai mumba imomo muchidya nokunwa zvamunopiwa navo, nokuti mushandiri wakafanirwa nemubayiro wake. Musapota nedzimba muchikwata. Chero muguta mamunopinda, kana vakakugamuchirai, idyai zvamunopakurirwa. Poresai varwere varimo, muchiti kwavari, ushe hwaMwari hwaswedera kwamuri. Asi chero muguta mamunopinda, kana vakasakugamuchirai, budai muende mumigwagwa yaro mugoti. Kunyangwe guruva romuguta menyu ratina matira tsoka dzedu, tori puhumurira kwamuri. Asi muzive chinhu ichi kuti ushe hwaMwari hwaswedera. Ndinoti kwamuri, Sodoma richarerukirwa nezuva iroro kupfuura guta iro. Uchaone nhamo iwe Korazeni, uchaone nhamo iwe Betsaida. Nekuti aya mabasa esimba akaitwa mamuri, dai akaitwa muTire neSidoni, vangadai vakapinduka kare. Vagere pasi vana masaga nedota. Asi pakutongwa Tire neSidoni acharerukirwa kukunda imi. Newe Kapenaume, uchasimudzirwa kudenga here? Uchaburukira kuHadhesi. Anokunzwai imi zvamunotaura anondinzwawo ini, uye anokurambai imi anondiramba ini, naanondiramba ini anoramba uya wakandituma. Zvino vaya vana makumi manomwe vakadzoka vachifara vachiti, Ishe, kunyange nemweya yakaipa inozviisa pasi pedu muzita renyu. Akati kwavari, ndakaona Satana achiwa achibva kudenga semheni. Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, norokukunda simba rose remuvengi. Hakuna chinhu chingambokukuvadzai kwete. Asi musafarira chinhu ichi chokuti mweya inozviisa pasi penyu, asi mufare kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Kuvonga kwaJesu. Nonguva iyoyo wakafara nomweya mutsvene akati, ndinokuvongai Baba, Ishe wokudenga napasi, kuti makavanzira vakachenjera navakangwara zvinhu izvi mukazvizarurira vacheche. Hongu Baba, nekuti ndizvo zvakakufadzai. Zvino zvose zvakaiswa mumaoko angu naBaba vangu. Uye hakuna anoziva kuti mwanakomana ndiani asi Baba, uye kuziva kuti Baba ndiani asi mwanakomana, nouya waanenge ada kumuzarurira iye mwanakomana. Ipapo akatendokira kuvadzidzi vake akati kwavari vari voga, meso akakomborerwa anoona zvamunoona imi, nokuti ndinoti kwamuri, vaprofita vazhinji namadzimambo vaida kuona zvinhu zvamunoona imi asi vakasazviona, nokunzwa zvamunonzwa asi vakasazvinzwa. Kugara nhaka youpenyu husingaperi. Zvino kwakasimuka mumwe mududziri wemurayiro akamuedza achiti, mudzidzisi, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Akati kwaari, pamurayiro pakanyorweiko? Unorava seiko? Iye akapindura akati, ida Ishe Mwari wako nemwoyo wako wose, nomweya wako wose, nesimba rako rose, nokufunga kwako kwose, nowo kwako sezvaunozvida iwe pachako. Akati kwaari, wapindura zvakanaka, chiita izvozvo ugorarama. Asi iye achida kuzvinatsa wakati kuna Jesu, wokwangu ndianiko? Mufananidzo womusamariya wakanaka. Jesu akapindura akati, mumwe munhu waibva Jerusarema achiburuka Jeriko akasangana namabhinya, iwo akapamba hanzu dzake akabva amurova akaenda ndokumusiya oda kufa. Zvino mumwe muprista wakafambawo zvake achiburuka nenzira iyoyo, zvino achimuona wakanyenyeredza. Saizvozvo pakasvikawo murevhi akamuona akanyenyeredza. Kuzoti mumwe musamariya wakanga achifamba parwendo wakasvika paari, zvino achimuona wakamunzwira tsitsi. Akaenda kwaari ndokumusunga maronda ake, akaadira mafuta newaini, akamukwidza pachipfuwo chake ndokundomuisa muimba yavaeni ndokumuchengeta. Kuzoti ava mangwana wakabudisa madhinari maviri akapa muridzi weimba akati, muchengete, uye kana ukabvisa zvimwe zvinodarika zvandakupa ndogozokupa kana ndadzoka. Unoti kudini? Munhu uya wakasangana namabhinya wokwake ndianiko pavanhu vatatu ava? Akati, ndouya wakamuitira tsitsi. Jesu akati kwaari, endawo iwe uneita saizvozvo. Marita naMaria. Zvino vakati vachifamba akapinda muno mumwe musha. Mumwe mukadzi wainzi Marita akamugamuchira mumba make. Iye wakanga ano munun'una wainzi Maria. Wakandogara pasi patsoka dzaJesu akanzwa shoko rake. Asi Marita wakanga achitambudzika nokushanda kwazvo. Akauya akati, Ishe, hamuna hanya muchiona munun'una wangu achindirega ndichishanda ndoga here? Muudze kuti andibatsire. Ishe akapindura akati kwaari, Marita, Marita, unofunganya nokuzvitambudza nezvinhu zvizhinji, asi kunodikanwa chinhu chimwe chete. Nokuti Maria wakasarudza mugove wakanaka waasingazotorerwi.
Ruka chitsauko chegumi neimwe. Munamato washe. Zvino vakati achinamata pane imwe nzvimbo, apedza, mumwe wadzidzi wake akati kwaari, Ishe, tidzidzisei kunamata, Johani sezvaakadzidzisa wadzidzi wakewo. Akati kwavari, kana muchinamata muti, Baba, zita renyu ngariitwe dzvene, ushe hwenyu ngahuuye, mutipewo zuva rimwe nerimwe zvokudya zvedu zvinotiringana. Mutiregerere zvitadzo zvedu, nokuti nesuwo tinoregerera wose vane mhosva nesu, uye musatiisa mukuedzwa. Mufananidzo weshamwari yakatsungirira. Akati kwavari, ndianiko kwamuri angave neshamwari? Ndokuenda kwaari pakati pousiku akandoti kwaari, Shamwari wee, ndiposewozve zvingwa zvitatu, nokuti shamwari yangu iri parwendo yasvika pandiri, zvino handina chandingamupe. Uye ari mukati akapindura akati, usanditambudza iwe musuo watopfigwa uye wana wangu waopa mubhedha neni handigoni kumuka kuzokupa kwete ndinoti kwamuri kunyange asingamuki akamupira zvokuti ishamwari yake angamuka hake akamupa zvose zvaanoshayiwa nemhosva yekutsungirira kwake ndinoti kwamuri kumbirai muchapiwa tsvagai muchawana gogodzai muchasururirwa nokuti chero munhu anokumbira anopiwa naanotsvaga anowana naanogogodza anozarurirwa pamuri ndianiko baba wangati kana mwanakomana wawo achikumbira chingwa wobva womupa ibwe kana achikumbira howe wanga mupe nyoka here panzvimbo yehowe kana akakumbira zaye wanga mupe chinyawada here zvino kana imi makaipa muchiziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka ko handiti baba wenyu vari kudenga wanganyanye kupa waya vanokumbira kwaari mweya mutsvene here jesu anodzinga mweya yakaipa ibvei odadirwa navafarisi zvino wakanga achidzinga mweya wakaipa waiwa mbewewe kuzoti mweya wakaipa wabva mbewewe iyi yaikataura vanhu vazhinji vakabva vashamiswa asi vamwe wavo vakati anodzinga mweya wakaipa naBherizebhuri mukuru wemweya yakaipa asi vamwe vakamuedza vakakumbira chiratidzo kwaari chinobva kudenga zvino iye wakati achiziva kufunga kwavo akati kwavari chero ushe hunopesana pachawo hunoparadzwa neimba inopesana pachayo inowa zvino kana Satani akazvipesanisa pachake ushe hwake hungagomira seiko zvamunoti ndinodzinga mweya yakaipa naBherizebhuri kana ini ndichidzinga mweya yakaipa naBherizebhuri kuvanakomana wenyu vanogoidzinga naniko naizvozvo iwo wachava vatongi wenyu asi kana ndichidzinga mweya yakaipa nomunwe wamwari ipapo ushe wamwari wasvika kwamuri kana munhu ane simba wakapakata nhumbi dzekurwa achirinda imba yake zvinhu zvake zvinochengeteka asi kana mumwe anomukunda pasimba akamuwamba akamukurira ipapo achamutorera nhumbi dzose dzokurwa dzaakanga achivimba nadzo wotogowa zvake zviya zvaapamba uye asiri neni anopesana neni naasingaunganidzi neni anoparadza kupinduka kwomunhu ngakuve kwechokwadi kana mweya wetsvina wabuda mumunhu unoenda nomunzvimbo dzakaoma uchitsvaga zororo kana ukashayiwa unoti ndichadzokera mumba mangu muya mandakabva kana wasvika unoiwana yatsvairwa yangonaka ipapo unoenda ndokundotora mimwe mweya minomwe inokunda pakuipa zvino yopinda ndokugaramo kuguma kwemunhu uyo kwakaipa kukunda kutanga kwake wakatarewa izvozvo mumwe mukadzi pakati pavanhu vazhinji akadanidzira akati kwaari rakakomborerwa dumbu rakakutakurai namazamu amakawamwa asi akati hongu hazvo asi vakakomborerwa vanonzwa shoko ramwari vachirichengeta nyewero pamusoro pokukumbira zviratidzo zvino kuzoti vanhu vazhinji vachiungana paari vakatanga kureva kuti rudzi urwu rudzi rwakaipa runotsvaga chiratidzo asi varungapiwi chiratidzo asi chiratidzo chaJona nokuti Jona sezvaakanga ari chiratidzo kuna vaNinivhi ndozvichaitawo mwanakomana wemunhu kurudzi urwu mambokadzi wezasi achasimuka pakutongwa pamwe chete navarume vorudzi urwu akavapa mhosva nokuti vakabva kumigumo yenyika kuzonzwa kuchenjera kwaSoromoni asi tarirai mukuru kuna Soromoni ari pano varume veNinivhi vachasimuka pakutongwa pamwe chete norudzi urwu vakarupa mhosva nokuti vakapinduka nokuparidza kwaJona asi tarirai mukuru kuna Jona ari pano mufananidzo womwenje hakuna munhu anoti kana atungidza mwenje angauise pakawanda kana pasi pedengu kwete asi pachigadziko kuti wanopinda mumba waone chiedza. Mwenje wemwiri iziso rako. Kana ziso rako rakanaka, mwiri wako wose uchavhenekerwa. Asi kana rakaipa, mwiri wako wose uchava nerima. Saka chenjerai kuti chiedza chiri mukati mako chirege kuwarima. Zvino kana mwiri wako wose wakavhenekerwa, pasina rutiro nerima, wose uchavhenekerwa. So mwenje unokuvhenekera nokupenya kwao. Jesu anotuka vafarisi navadudziri vemurayiro. Zvino kuzoti achataura, mumwe mufarisi akamukoka kuti andosusura naye. Akapinda mumba akandogara pakudya. Zvino mufarisi uyu akashamiswa achiona kuti haana kutanga ageza vasati vasusura. Ishe akati kwaari, zvino imi vafarisi, munosuka kunze kwemukombe nendiro, asi mukati menyu muzere nokukara nokuipa. Imi mapenzi, ko uya wakaita zviri kunze haziye wakaita zviri mukati here? Asi ipai zviya zviri mukati kuti zvive zvipo. Ipapo tarirai zvinhu zvose zvichava zvakanaka kwamuri. Asi muchaone nhamo imi vafarisi, nokuti munobvisa chegumi chemindi nerui nemiriwo yose, muchirega zvokutonga zvakanaka nezvorudo kuna Mwari. Izvi maifanira kuzviita henyu musingarege kuita zviya. Muchaone nhamo imi vafarisi, nekuti munoda zvigaro zvapamberi mumasinagoge nokukwaziswa pamisika. Muchaone nhamo imi, nokuti makaita samakuwa asingaonekwi. Vanhu vanofamba pamusoro pavo vasingazivi. Zvino mumwe wadudziri wemurayiro wakapindura akati kwaari, mudzidzisi, kana muchitaura mashoko iwayo munotituka nesuo. Iye akati, muchaone nhamo nemiwo wadudziri wemurayiro, nekuti munotakudza vanhu mitoro inorema inotambudza kutakura. Asi imi pachenyu hamubati mitoro iyo kunyange nemumwe wenyu mumwe chete. Muchaone nhamo imi, nekuti munovaka makuwa avaprofiti. Zvino iwo wakaurawa nemadzibaba enyu. Naizvozvo muri zvapupu muchitendera nawo nemabasa amadzibaba enyu, nokuti iwo wakava wauraya, zvino imi mowaka makuwa avo. Saiko naiko kuchenjera kwaMwariwo kwakati, ndichatuma vaprofiti nevapostori kwavari, vachauraya vamwe wavo nokuvatambudza, kuti ropa ravaprofiti vose rakadurirwa kubva pakuwambwa kwenyika rigobvunzwa parudzi urwu. Kubva paropa raAbheri kusvikira paropa raZakariya, wakaurawa pakati pearitare nemba yaMwari. Hongu ndinoti kwamuri, richavabvunzwa parudzi rworwu. Muchaone nhamo imi vadudziri vemurayiro, nokuti makabvisa kiyi yokuziva. Hamuna kupinda pachenyu mukabva modzivisa waya wakanga vachipinda. Zvino kuzoti achibvapo, vanyori navafarisi vakatanga kumumanikidza kwazvo nokumubvunzisisa pamusoro pezvinhu zvizhinji, vachimurindira kuti vamubate neshoko rinobuda mumuromo make. Ruka, chitsauko chegumi nembiri. Jesu anonyevera vadzidzi vake pamusoro pokunyengedzera. Zvino kuzoti vanhu vane zviuru zvizhinji vaungana pamwe chete kudzamarara votsikirirana, vakatanga kumbotaurira vadzidzi vake achiti, chenjerai mbuviro yavafarisi, ndiko kunyengedzera. Hakuna chinhu chakafukidzwa chisingazofunurwi, kana chakawanda chisingazozikanwi. Saka zvinhu zvose zvamakataura murima zvichanzikwa pakachena, nezvamakataura mudzimba dzemukati muchita zeve zeve zvichazoparidzwa pamusoro pedzimba. Jesu anosimbisa vadzidzi vake. Ndinoti kwamuri hama dzangu, musatya waya vanouraya muviri wasingagoni kuita chimwe chinhu shure kwaizvozvo. Asi ndichakuudzai wamunofanira kutya. Ityai uya anoti kana auraya munhu ane simbao rokumukanda mugehena. Hongu, ndinoti kwamuri, ichikai iyeyo. Koshiriduku shanu, azitengeswi ere, zichiitwa zvikobiri zviviri. Hapana imwe chete yadzo, inokanganikwa pamberi pamwari. Kunyange vhudzi renyu romusoro, rakaverengwawo rose. Musatya henyu, munokunda shiriduku zhinji wani. Ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe anondipupura pamberi pavanhu. Mwanakomana wemunhu achamupupurawo pamberi pavatumwa vaMwari. Asi anondiramba pamberi pavanhu, acharambwawo pamberi pavatumwa vaMwari. Chero munhu anorevera mwanakomana wemunhu shoko rakaipa, acharegererwa. Asi anoshona Mweya Mutsvene haangaregererwi. Kana vachikuisai pamberi pamasinagoge, napavakuru, napamadzishe, musafunganya kuti tichandopindura sei, kana kuti kupindurei, kana kuti tichandorewei, kwete. Nekuti nenguva iyo, Mweya Mutsvene uchakudzidzisai zvamunofanira kutaura. Mufananidzo womupfumi benzi. Zvino mumwe pakati pavanhu vazhinji akati kwaari, mudzidzisi, doudzawo munin'ina wangu kuti tigoverane nhaka neni. Iye akati kwaari, munhu iwe, ndiani kwakandiita mutongi kana mugoveri pakati penyu? Akati kwavari, chenjerai muzvichengete pakuchiwa kwose, nokuti upenyu hwomunhu hauipo pakuwanda kwepfuma yaanayo kwete. Akavataurira mufananidzo akati, nyika yomumwe mufumi yakanga yakamera kwazvo. Akafunga mwoyo make kuti ndichaita seiko, nokuti handina pandingatutire zviyo zvangu. Akati, ndichaita zvizvi. Ndichapaza matura, ndigowaka makuru, ndo mandichatutira zviyo zvangu, nezvinhu zvangu zvakanaka zvose. Ndigoti kumweya wangu, Mweya, une zvakawanda zvakanaka. Zvakachengeterwa makore mazhinji, chizorora zvako, uchidya, uchinwa, ufare zvako. Asi Mwari akati kwaari, iwe benzi, iwo usiku huno wachatitipei mweya wako? Zviya zvawakagadzira zvichagowa zvaani? Ndozvakaita munhu anozviunganidzira pfuma asingapfumi kuna Mwari. Baba vanoziva zvatinoshayiwa. Zvino vakati kuvadzidzi vake, naizvozvo ndinoti kwamuri, musafunganya pamusoro poupenyu hwenyu, muchiti tichadyeiko, kana pamusoro pomuviri wenyu, muchiti tichafukeiko. Nokuti upenyu hunokunda kudya, nomuviri hunokunda zvokufuka. Chimborangarirai makunguo. Haadzvari mbeu, haakohwi kwete, haana tsapi kunyange dura. Asi Mwari anovapa zvokudya. Imi munodarika shiri kwazvo, kusvikira pakadiniko? Ndianiko kwamuri angapamidzire kubiti rimwe pakureba kwake nokufunganya? Zvino kana musingatongogoni kuita chinhu chiduku, munogofunganyireiko pamusoro pezvimwe? Fungai maruva, kumera kwaanoita. Haashandi, haaruki. Asi ndinoti kwamuri, kunyange naSoromoni mukukurumbira kwake kwose haana kushongedzwa serimwe ravo. Zvino kana Mwari achipfekedza uswa hwesango kudai, huripo nhasi asi mangwana hwokandwa muchoto, ndoda imi wokutenda kuduku. Imi musatsvaga zvamuchadya nezvamuchanwa, uye regai kushurukirwa, nekuti zvinhu izvi zvinotsvagwa namarudzo senyika. Asi baba wenyu vanoziva kuti munozvishayiwa. Asi tsvagai ushe hwavo, izvi mugozvipamidzirwa. Musatya henyu imi chipoka chiduku, nokuti baba wenyu ndizvo zvavanofarira kukupai ushe. Ibvai matengesa zvamunazvo, mugobvisa zvipo, muzviitire zvikwama zvisingasakare, pfuma isingaperi kudenga, pasingasviki mbavha, pasingaparadzi zvipfuno. nokuti pane pfuma yenyu ndipo pachawa nomwoyo wenyuwo. Mufananidzo wemuranda wakarindira ishe wake. Zviuno zvenyu ngazvigare zvakasungwa, nomwenje yenyu ngaipfute. Nemiwo itai savanhu wakarindira ishe wawo pakudzoka kwake achibva kumutambo womuchato. Kuti kana asvika akagogodza vagomuzarurira pakarepo. Waranda ava vakakomborerwa vanoti kana ishe achisvika anovawana vakarindira. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, iye achazvisunga chiuno, akavagarisa pakudya, akauya akavashandira. Kana akasvika nenguva yokurindira yechipiri kana yechitatu yousiku akavawana vakadaro, vakakomborerwa varanda ivavo. Asi muzive izvi kuti dai muridzi weimba aiziva nguva inouya mbavha, haasaitendera kuti imba yake ipaswe. Nemiwo mugare makazvigadzirira, nokuti mwanakomana wemunhu achauya nenguva yamusingafungi. Zvino Petrosi akati kwari, ishe, mufananidzo uyu munoutaurira kwatiri here kana kuvanhu vose? Ishe akati, mutariri akatendeka ndoupiko, anonzwisisa achagadzwa naShe wake kuti atarire varanda vake avape mugove wezvokudya zvavo nenguva dzakafanira. Muranda uyu akakomborerwa anoti kana ishe wake achisvika anomuwana achiita saizvozvo. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, angazomugadza kuti ave mutariri wezvinhu zvose zvaanazvo. Asi kana muranda uyu akarewa nechomumwe make achiti, ishe wangu anonoka kuuya, akabva otanga kurova varanda nevarandakadzi, akadya akanwa akararadza, ishe wemuranda uyu achasvika nezuva raasingamutariri uye nenguva yaasingazivi. Akamuorora kwazvo, akamupa mugove wake pamwe chete nevasakatendeka. Zvino muranda iyeyu wakaziva kuda kwaShe wake, akasagadzirira kana kuita kuda kwake acharohwa zvizhinji. Asi uya asina kuziva akaita zvinhu zvinofanira kuti arohwe, acharohwa zvishoma. Waya wose wakapiwa zvizhinji kwavari kuchadikanwa zvakawanda, asi uya wakachengeteswa zvakawanda kwaari kucharehwa zvinopfuurisa kuwanda. Zviratidzo zvenguva. Ndakauya kuzokanda moto panyika, zvino ndinoti dai watobatidzwa hawo. Ndino rubhabhatidzo rwandichabhabhatidzwa narwo, asi hakuzi kumanikidzwa kwandakaitwa kusvikira zvazoitika. Munofunga kuti ndakauya kuzopa vanhu rugare panyika here? Ndinoti kwamuri, kwete, asi kutovapesanisa. Nokuti kubva zvino mumba mumwe chete muchava navanhu vashanu vanopesana, vatatu vachipesana navaviri, vaviri vachipesana navatatu. Baba vachapesana nomwanakomana vavo, nomwanakomanavo nababa vake. Mai vachapesana nomwanasikana vavo, nomwanasikanavo namai vake. Vamwene vachapesana nomuroora vavo, nomuroorawo navamwene vake. Akati zvekuvanhu vazhinji, kana muchiona gore richikwira kumawirira, pakarepo munoti mvura ichanaya, zvichibva zvaitikawo saizvozvo. Kana muchiona mhepo ichivhuvhuta ichibva zasi munoti kuchapisa kwazvo, zvichibva zvaitikawo. Imi vanyengeri, munoziva kududzira chimiro chenyika nedenga. Ko, hamuzozivi seiko kududzira zvenguva ino? Ko, munogoregerei kutsaura pachenyu zvakarurama? Nokuti kana uchienda kuna ishe naanokukwirira, edza kuti usunungurwe naye muchiri munzira, kuti asazokukuvera kumutongi, mutongi agokwisawo kumupurisa, mupurisa akakwisa mujeri. Ndinoti kwauri, haungatongobudimo usati waripa kamari kokupedzisira.
Ruka, chitsauko chegumi nechitatu. Kupinduka. Nenguva iyo, vamwe vakanga varipo, vakamuudza nezvavagaririra, vakanga vavhenganisirwa ropa ravo nezvibairo zvavo na Pirato. Akapindura akati kwavari, munoti vagaririra ivavo vakanga vari vatadzi here kukunda vagaririra vose. Zvavakatambudzika saizvozvo. Ndinoti kwamuri kwete. Asikana musingapinduki, muchaurawa mose saizvozvo. Kana zviya zvavaya vane gumi navasere, vakawirwa nesvingo resiroamu, rikavauraya, munoti vakanga vane mhosva kukunda vanhu vose vaigara Jerusarema here. Ndinoti kwamuri kwete. Asikana musingapinduki, muchaurawa mose saizvozvo. Muonde usingabereki. Zvino akataura mufananidzo uyu. Mumumunhu wakanga une muonde wakanga wakasimwa mumunda wake wemizambiringa. Akauya achitsvaga zvibereko mauri asi wakashaiwa. Ipapo akati kumurimi wemunda wemizambiringa, tarira, ndauya atove makore matatu ndichitsvaka zvibereko pamuonde uyu asi ndichishaiwa. Chiutema, ko ungagotadzira pasi nemhosva yeiko? Akapindura akati kwaari, Ishe, muregei henyu nhakawo, ndimbourimira nokuuyisa mupfudze, kana wazobereka zvibereko zvakanaka. Asi kana ukasabereka, mungazoutema henyu. Jesu anoporesa mukadzi nesabata. Zvino wakanga achidzidzisa mune rimwe sinagoge nomusi wesabata. Zvino tarira paiva nomukadzi waiva nomweya wechirwere makore ane gumi namasere. Wakanga akaunyana, asingatongogoni kusimuka kwete. Jesu akamuona, akamudana akati kwaari, Mai, masunungurwa pachirwere chenyu. Akaisa maoko ake pamusoro pake, akatasanuka pakarepo, akarumbidza Mwari. Zvino mukuru wesinagoge wakatsamwa nekuti Jesu wanga aporesa nemusi wesabata. Akati kuvanhu vazhinji, pana mazuva matano atu aripo anofanira kushandwa nawo. Uyai naiwayo mugoporeswa, asi musauya nomusi wesabata kwete. Asi Ishe wakamupindura akati, Imi vanyengeri, ko mumwe nomumwe wenyu haangasununguri hombe yake kana dhongi rake pachidyiro nomusi wesabata akandozvinwisa here? Zvino mukadzi uyu, mwanasikana waAbrahamu, wakanga asungwa naSatani makore ane gumi nemasere, haazaifanira kusunungurwa gashu iri nezuva resabata here? Zvino kuzoti areva izvozvo, vaya vakapesana naye vose vakanyara. Asi vanhu vazhinji vose vakafara nezvinhu zvose zvakaisonaka zvakaitwa naye. Mufananidzo wembeu yemastadi nowemvuviro. Zvino akati, ushe wamwari wakafanana neiko? Ndichahufananidza nei? Wakafanana netsanga yembeu yemastadi yakatorwa nemunhu akaidzvara mumunda make, ikamera, ikabva yaita muti, shiri dzokudenga dzikagara mumatavi awo. Akatizve, ushe wamwari ndichahufananidza neiko? Wakafanana nemvuviro yakatorwa nomukadzi akaisa muzviyero zvitatu zvoupfu kudzamara waviriswa wose. Musuo wakamanikana. Zvino wakafamba namaguta nemisha achidzidzisa achienda Jerusarema. Mumwe akati kwaari, Naishe, vanhu vachazoponeswa vashoma here? Akati kwavari, Rwisai kupinda nemusuo wakamanikana, nokuti ndinoti kwamuri, vazhinji vachatsvaka kupinda, asi havangagoni. Panguva iyoyo, inenge muridzi weimba asimuka, akapfiga musuo, imi muchatangawo kumira panze, muchigogodza pamusuo muchiti, Ishe, tizarurirei, asi iye achapindura achiti kwamuri, handizivi kwamunobva imi. Zvino muchatanga kuti, taidya wani? Tichinwa pamberi penyu, uye maidzidzisa mumigwagwa yomumisha yedu. Asi iye achati, ndinokuudzai ndichiti, handizivi kwamunobva. Ibvai pandiri, imi mose, vaiti vezvisakarurama. Ipapo pachava nokuchema, nokugeda-geda kwemeno, kana muchiona Abrahama, na Isaka, na Jakobo, na vaprofita vose, vari muushe waMwari, asi imi mabudiswa panze. Vanhu vachabva kumabvazuva, nokumavirira, nokumusoro, nezasi, vakagara muushe waMwari. Tarirai, varipo vekupedzisira, vachava vekutanga, uye varipo vekutanga, vachava vekupedzisira. Kuvengwa kwaJesu naHerode, nokuchema Jerusarema kwaakaita. Nenguva iyoyo, vamwe vaFarisi vakasvika vakati kwaari, budai mubve pano, nekuti Herode anoda kukuurayai. Akati kwavari, endai munoudza gava iri, muti, tarirai, ndinodzinga mweya yakaipa, ndinoporesa nhasi, namangwana, ndozopedzisa nerechitatu. Asi, ndinofanira kufamba nhasi, namangwana, nerinotevera, nekuti hazvingaitiki kuti muprofita aurawe kunze kweJerusarema. Jerusarema, Jerusarema, unouraya vaprofita, nokutaka vaya namabwe, vawakatumirwa. Runganiko rwandakada kuunganidza vana vako sehuku inounganidza hukwana dzayo mumapapiro ayo mukaramba. Tarirai mangosiyirwa imba yenyu rave dongo, asi ndinoti kwamuri, hamuchazondioni kusvikira muchizoti, ngaarumbidzwe iye anouya muzita raShe. Ruka chitsauko chegumi neina. Jesu anoporesa munhu anorukandwe. Zvino kuzoti apinda mumba mumumwe wavakuru vavaFarisi nomusi weSabata kundodya zvokudya, vakamutarisisa. Zvino kwakanga kuno mumwe munhu pamberi pake waiva norukandwe. Ipapo Jesu wakataura navadudziri vemurayiro navaFarisi achiti, kwakatenderwa here kuporesa nezuva reSabata kana kwete? Vakaramba vanyerere. Zvino wakamutora akabva amuporesa ndokumiendisa. Akati kwavari, ndianiko pakati penyu angati kana dongi rake kunyangwe mombe yomumwe wenyu zvikavira mugomba, ndiani angarege kuzvibuditsa pakarepo nezuva reSabata? Vakasagona kumupindurazve pamashoko iwaya. Kuzvininipisa uye kukoka vanhu kumafundo. Zvino wakataura mufananidzo kuna vaya vakanga vakokwa, nekuti wakanga aona vachizvisanangurira zvigaro zvapamberi, akati kwavari, kana iwe uchinge wakokwa nomunhu kumuchato, usandogara pachigaro chapamberi kwete. Zvimwe mumwe anokudzwa kukunda iwe wakakokwawo naye. Zvino uya wakakukoka imose angasvike akati kwauri, dobvapo hako, uyu agare. Ipapo uchabva wondogara pachigaro cheshure uchingonyara. Asi kana uchinge wakokwa, enda undogara pachigaro cheshure, kuti uya wakakukoka kana achinge asvika agoti kwauri, shamwari, pinda hako mberi. Zvino uchakudzwa iwe pamberi pavose vagere pakudya newe. Nokuti mumwe nomumwe anozvikudza achaninipiswa, uye mumwe nomumwe anozvininipisa achakudzwa. Akatizve kuno uya wakamukoka, kana ukabika mafundo masikati nyangwe madekwana, usadana shamwari dzako, kana vanunʼuna vako, kana hama dzako, navafumi vaunogara navo kwete, kuti varege kuzokukokawo ukatsivirwa. Asi kana uchibika mafundo, ukoke varombo nezvirema nevanokamina namapofu. Ipapo uchakomborerwa, nokuti havana chavangakuripire nacho, nokuti unozoripirwa hako pakumuka kwavakarurama. Mufananidzo wokudya kukuru. Mumwe wavakanga vagere naye pakudya wakati achizvinzwa akati kwaari, wakakomborerwa munhu uyo achadya zvokudya muushe waMwari. Iye akati kwaari, Mumwe munhu wakagadzira kudya kukuru akakoka vanhu vazhinji. Akatuma muranda wake nenguva yekudya kuti audze vakanga vakakokwa kuti, "Chiuyai nekuti kudya kwagadzirirwa zvino." Asi vose vakatanga kuzvirambira pamwe chete. Wokutanga akati kwaari, "Ini ndakatenga munda. Ndinofanira kumbonouona. Ndinokukumbira kuti unondirevererawo." Mumwe akatiwo, "Ini ndakatenga nzombe dzamajoko mashanu. Zvino ndoenda kundodziedza. Ndinokumbira kuti unondirevererawo." Mumwe akati, "Ini ndakawana mukadzi, saka handingauyi." Muranda uya akauya akaudza ishe wake izvozvo. Ipapo muridzi weimba wakatsamwa akati kumuranda wake, "Kurumidza buda uende kumigwagwa mikuru nemiduku yomumusha ugouya pano navarombo nezvirema namapofu navanokamina." Muranda akati, "Ishe, zviya zvamandiraira zvaitwa, asi nzvimbo ichipo." Ishe akati kumuranda, "Buda uende kumigwagwa nokunzira uvagombedzere vapinde kuti imba yangu igozara. Nokuti ndinoti kwamuri, pavarume vaya vakanga vakokwa, hakuna nomumwe achazoravira kudya kwangu kwete." Kutevera Jesu. Zvino vanhu vazhinji zhinji vakafamba naye. Akatendeuka akati kwavari, "Kana munhu achiuya kwandiri asingavengi baba vake namai vake, nomukadzi navana navanun'una nehanzvadzi dzake, kunyangwe noupenyu hwakewo, haangavi mudzidzi wangu kwete. Ani naani asingatakuri muchinjikwa wake akatevera shure kwangu haangavi mudzidzi wangu. Nokuti ndiani kwamuri kana achida kuvaka svingo asingatangi agara pasi ndokumboverenga kukosha kwaro kuti aone kana ane mari ingaripedze, kuti zvimwe kana atanga nheyo akakoniwa kupedzisa, vose vanozviona varegotanga kumuseka vachiti, 'Uyu munhu wakatanga kuvaka ndokukoniwa kupedzisa.' Kana ndoupiko mambo kana achienda kundorwa nemumwe mambo asingatangi agara pasi?" Akarangarira kuti, "Gara ini ndina vanhu vanokwana zviuru zvine gumi, ndingagona here kundosangana nouya anouya kuzorwa neni ana vanhu vane zviuru zvina makumi maviri? Kana asingagoni, anotuma nhume uya achiri kure kundokumbira zvamashoko orugare. Saizvozvowo, ani naani wenyu asingasiyi zvose zvaanazvo haangavi mudzidzi wangu. Munyu wakanaka, asi kana munyu usingachavavi uchavaviswa neiko? Hauchina basa pamunda kana padutu romupfudze, vanozourasira kunze. Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe." Ruka chitsauko chegumi neshanu. Mufananidzo wegwai rakarasika. Zvino vateresi vose navatadzi vakanga vachiswedera kwaari kuzomunzwa zvaaitaura. Vafarisi navanyori vose vakanyonyota vachiti, "Uyu munhu anogamuchira vatadzi achidya navo." Zvino ndokubva ovaudza mufananidzo uyu achiti, "Pamuri pana aniko anoti kana ana makwai ane zana, kana akarasikirwa nerimwe rao, angasasiya here makumi mapfumbamwe namapfumbamwe murenje akatevera riya rakarasika kudzamara ariwana? Kana azoriwana, anoriisa pamafudzi ake achifara. Kana asvika kumusha, anokoka shamwari dzake navaya vakavakidzana naye akati kwavari, 'Farai neni, nokuti ndawana gwai riya rangu rakanga rakarasika.' Ndinoti kwamuri, saizvozvo kudenga kuchava norufaro pamusoro pomutadzi mumwe chete anopinduka kukunda kufarira vakarurama vana makumi mapfumbamwe navapfumbamwe vanoshayiwa chavanopindukira." Mufananidzo wedrakema rakarasika. Ndoupiko mukadzi anoti kana ana madrakema ane gumi akarasikirwa nerimwe rao angarege here kutungidza mwenje, akatsvaira imba, akatsvakisisa kudzamara ariwana. Kana ariwana, anokoka hama dzake, navakavakidzana naye, akati kwavari, farai neni, nokuti ndawana drakema riya randakanga ndarasikirwa naro. Ndinoti kwamuri, saizvozvowo pamberi pevatumwa vamwari, pano rufaro pamusoro pomutadzi mumwe anopinduka. Mufananidzo wemwanakomana wakarasika. Zvino wakati, mumwe munhu waiva nevanakomana vaviri. Muduku wavo akati kuna baba vake, baba, ndipei mugove wenhaka uchazova wangu. Akabva avagovera fuma yake. Zvino kuzoti kwapera mazuva mashoma, mwanakomana muduku akaunganidza zvose akaenda kunyika iri kure. Akandoparadza nhaka yake iya ikoko, achirarama netsika dzakaipa. Zvino wakati apedza zvose, nzara huru ikasvika panyika iyoyo, akatanga kushaiwa zvino. Ipapo wakaenda akandozviisa kuno mumwe wavanhu venyika iyoyo. Iye akamutuma kuminda yake kundofudza nguruve. Wakanga achida kuzvigutsa namateko aidyiwa nenguruve, asi kwakanga kusina munhu waimupa. Zvino achizofunga pachake wakati, varanda vazhinji kwazvo vababa vangu vane zvokudya zvakawandisa, asi ini ndofa pano nenzara. Ndichasumuka ndiende kuna baba vangu ndigondoti kwavari, baba, ndakatadzira kudenga napamberi penyu. Handichambofanire ini kunzi mwanakomana wenyu, chindiitai henyu somumwe wavaranda venyu. Akabva asimuka akaenda kuna baba vake. Zvino kuzoti achiri kure, baba vake vakamuona, vakamunzwira tsitsi, vakamhanya ndokumupfungatira nokumusveta. Mwanakomana uya akati kwavari, baba, ndakatadzira kudenga napamberi penyu. Handichafanira ini kuti ndinzi mwanakomana wenyu. Asi baba vakati kuvaranda vavo, kurumidzai muuye nehanzu yakaisvonaka, mumupfekedze, mugoisa mhete muruoko rwake, neshangu mutsoka dzake. Uyezve uyai nemhuru yakakodzwa, muibaye, tidye tifare. Nokuti mwanakomana wangu uyu wakange afa, asi wararamazve. Wakanga arasika, asi wawanikwazve. Zvino wakatanga kufara. Mwanakomana wake wedangwe wakanga ari kumunda. Zvino achizouya, wakasvika pedyo neimba, ndokunzwa kuimba nokutamba. Akadana mumwe wavaranda, akabvunza kuti, chinyiko ichochi? Akati kwaari, mununa wako wasvika. Zvino baba vako vabaya muru yakakodzwa, nokuti vamudzoserwa zve ari mupenyu. Asi iye wakatsamwa akaramba kupinda mumba. Zvino baba vake vakabuda vakamunyengetedza. Asi iye wakapindura akati kuna baba vake, tarirai, ndakakushandirai makore awa mazhinji ndisingatongodariki murayiro wenyu, asi hamuna kundipa kunyangwe mbudzana zvayo kuti ndifare neshamwari dzangu. Asi mwanakomana wenyu uyu wakaparadza fuma yenyu nezvifeve, wakati achisvika mumubayira mhuru yakakodzwa. Ivo vakati kwaari, mwanangu, iwe uri pano pandiri nguva dzose, zvose zvangu ndezvakowo. Kwaifanira kuti tifare wani nokushangara, nokuti mununʼuna wako uyu wakange afa, zvino wararama, uye wakanga arasika, zvino wawanikwa. Ruka, chitsauko chegumi nenhanhatu. Mutariri akasarurama. Zvino wakatiwo kuvadzidzi vake, kwakanga kuno mumwe mufumi waiva nomutariri. Iye mutariri akacherwa nevamwe kwaari, zvichinzi anoparadza fuma yake. Ipapo akamudana akati kwaari, ko, zvandinonzwa izvi pauri ndezveiko? Chizvidavirira pamusoro poutariri hwako, nekuti hauchazovi mutaririzve. Zvino mutariri akati nechomumwoyo, ndichaitireiko ishe wangu zvoonditorera utariri hwangu? Kurima handigoni, kukumbira ndinonyara. Ndaziva chandichaita, kuti kana ndobudiswa pautariri, vanhu vagondigamuchira mudzimba dzavo. Zvino wakadana vaya vakanga vakakwereta kuna Ishe wake, achivaita mumwe nemumwe, akati kuno wokutanga, une chikwerete chakadiniko kuna Ishe wangu? Iye akati, makate amafuta anezana. Akati kwaari, tora rugwaro rwako, ukurumidze kugara pasi, ugonyora makumi mashanu. Akati kune mumweze, ko iwe, une chikwerete chakadiniko? Iye akati, masaga ezviyo anezana. Akati kwaari, tora rugwaro rwako, unyore makumi masere. Ishe wake akarumbidza mutariri asakarurama uya, nekuti wakanga aita nekuchenjera, nekuti vana venyika ino vakachenjera parudzi rwavo kukunda vana vechiedza. Nzira kwayo yokushanda nefuma. Zvino ndinoti kwamuri, muzviitire shamwari muchibatsirwa nefuma isakarurama, kuti kana yazopera vagogamuchirai mudzimba dzinogara narini. Munhu wakatendeka pazvinhu zviduku duku wakatendekawo pazvinhu zvikuru, uye munhu asina kururama pazvinhu zviduku duku haangaviwo wakarurama pazvinhu zvikuru kwete. Naizvozvo, kana musina kuva vakatendeka pafuma isakarurama, ndianiko angazokutendai pafuma yechokwadi? Uye kana musina kuva vakatendeka pazvinhu zvavamwe, ndianiko angazokupai zvinhu zvenyu? Hakuna muranda angagone kushandira vatenzi vaviri, nokuti achavenga mumwe akada mumwe, kana kuti achafarira mumwe akazvidza mumwe. Hamungashandiri Mwari uye fuma. Jesu anotuka vaFarisi. Zvino vaFarisi vaikarira mari vakanzwa izvozvo zvose vakamuseka. Akati kwavari, ndimi vaya vokuzvinatsa pamberi pavanhu, asi Mwari anoziva mwoyo yenyu. Nekuti zviya zvinokudzwa pavanhu zvinonyangadza pamberi paMwari. Murayiro navaprofita zvakanga zviripo kusvikira pana Johani. Kubva panguva iyo ushe hwaMwari hunoparidzwa, mumwe nomumwe anopinda mahuri nesimba. Asi zvinotova nyore kuti denga nenyika zvipfuure pakuti chitodzi chimwe chomurayiro chikoneswe. Chero munhu anoramba mukadzi wake akawana mumwe, anoita upombwe. Uye chero anowana uya wakarambwa nomurume, anoita upombwe. Mufananidzo womufumi naRazaro. Kwakanga kuno mumwe mufumi waipfeka hanzu tsvuku nenhumbi dzakanaka, achifarira zvinonaka misi yose. Zvino mumwe murombo wainzi Razaro waiva namaronda muviri wose, akaiswa pasuo rake achivavarira kupiwawo zvaiva patafura romufumi kuti adye. Kunyangwe nembwa dzaiuya dzichinanzwa maronda ake. Zvino murombo wakazofa. Vatumwa vakamuisa pachifuva chaAbrahama. Mufumi akafawo akavigwa. Zvino ari muHedhesi, wakamurudza meso ake achirwadziwa zvikuru, akaona Abrahama ari kure naRazaro ari pachifuva chake. Akabva adanidzira akati, Baba Abrahama, ndondinzwiraiwo tsitsi. Tumai Razaro kuti anyike muromo womunwe wake mumvura atonhodze rurimi rwangu, nokuti ndinorwadziwa mumurazvo uyu womoto. Abrahama akati, Mwana, dorangarira zvinhu zvako zviya zvakanaka zvawakapiwa uri mupenyu. Saizvozvo Razaro wakapiwa zvakaipa, asi nhasi iye anonyaradzwa pano, asi iwe unotambudzika. Uye kunze kwezvinhu zvose izvi, pakati pedu nemi pakaiswa mukaha mukuru kuti vekuno vanoda kuenda miri kwamuri vasagona, novoko varege kuambukira kuno kwatiri. Ipapo akati, ndinokumbira hangu kwamuri baba kuti mumutume kumba kwababa vangu, nekuti ndina vanunʼuna vashanu, kuti agondonatso vaudza kuti varege kuuyawo munzvimbo ino yokurwadziwa. Abrahama akati, vana Mozisi navaprofita vanavo wani, ngavateerere zvinoreva ivavo. Iye akabva ati, kwete baba Abrahama, asi kana kukabva mumwe munhu kuvakafa akaenda kwavari, ndipo pavangazopinduka. akati kwaari, kana vasingateerere zvinoreva Mozisi navaprofita, havangatendi bodo kunyangwe mumwe akamuka kuvakafa. Ruka chitsauko chegumi nenomwe. Zvigumburiso nekuregererana. Zvino akati kuvadzidzi vake, hazvingaitiki kuti zvigumburiso zvisauya, asi achaone nhamo iyeyo anouya nazvo. Zvaiva nani kwaari kuti asungirirwe guyo muuro make agokandwa mugungwa pakuti agumbure mumwe wavaduku ava. Chenjerai, kana hama yako ikatadza, umurayire. Kana akatenda kutadza kwake, umuregerere. Kunyangwe akutadzira kanomwe pazuva rimwe, akadzoka kwauri kanomwe achiti, ndabvuma kutadza kwangu, umuregerere. Simba rokutenda uye varanda vasina maturo. Zvino vapostori vakati kuna Ishe, tiwedzerei kutenda kwedu. Ishe akati, dai maive nekutenda kwakaita setsanga yemastadi, maiti kumuonde uyu, dzurwa, usimwe mugungwa, ukakuteererai. Pamuri, panani anoti kana anomuranda, anorima nyange anofudza zvipfuwo, angati kwaari, achangopinda achibva kumunda, chiuya ugare hako ugodya. Handiti anototi kwaari, ndigadzirire zvokudya, uzvisunge chiuno, undishandire, kusvikira ini ndadya ndikanwa, iwe ugozoti wodya nokunwa. Ko, angatende muranda here nemhosva yekuti waita zviya zvaanga arayirwa? Saizvozvo, nemiwo kana maita zvose zvamakarayirwa, mubve mati, tiri varanda vasina maturo, takangoita zvataifanira kuita. Jesu anoporesa vana maperembudzi vane gumi. Zvino kuzoti pakuenda kwake Jerusarema, wakafamba nomukati meSamaria nemuGarirea. Zvino achipinda mune mumwe musha, akasangana navarume vane gumi vaiva nemaperembudzi vamire kure. Vakadanidzira vachiti, Jesu tenzi, tinzwireiwo tsitsi. Zvino achivaona wakati kwavari, endai munozviratidza kuvapristi. Vakabva vanatswa vari munzira. Zvino mumwe wavo wakati aona kuti wapora, akadzoka achikudza Mwari nezwi guru. Akawira pasi nechiso patsoka dzake, akamuvonga. Zvino iye wakanga ari muSamaria. Ipapo Jesu akapindura akati, hakuna kunatswa vane gumi here? Vapfumbamwe vari piko? Kwashayikwa wadzokera kuzokudza Mwari kunze kwomutorwa uyu here? Ipapo akati kwaari, sumuka uende zvako, kutenda kwako kwakuponesa. Ushe waMwari nokudzoka kwaShe. Zvino wakati achibvunzwa navaFarisi kuti ushe waMwari hunosvika rini, wakapindura akati, ushe waMwari hauyi huchionekwa, uye haunganzi hohuno pano kana kunzi uhwo koko. Nokuti tarirai, ushe waMwari huri mukati menyu. Akati kuvadzidzi vake, kuchazosvika mazuva hamuchada kuona rimwe ramazuva omwanakomana womunhu, asi hamungazorioni bodo. Muchanzwa vachiti kwamuri, tarirai uko, tarirai pano. Musamboendeko zvenyu kana kuvatevera, nekuti sezvinoita meni inopenya ichivhenekera kubva kuno rumwe rutivi pasi pedenga kusvikazve kuno rumwe rutivi pasi pedenga, ndizvo zvichaita mwanakomana womunhu nezuva rake. Asi anofanira kumbotambudzika zvizhinji nekuraswa nerudzi urwo. Sezvo zvakanga zvakaita pamazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo pamazuva omwanakomana wemunhu. Vaidya nokunwa, nokuwana nokuwaniswa, kusvikira zuva rakazopinda Noa muareka, mvura zhinji ikasvika ikaparadza vose. Sezvo zvakanga zvakaitawo pamazuva aRoti, vaidya, vachinwa, nekutenga nokutengesa, vachirima nokuvaka. Asi nomusi wakabuda Roti muSodoma, moto nesarufa zvakanaya, zvichibva kudenga zvikavaparadza vose. Ndizo zvazvichaitawo pazuva richaonekwa mwanakomana womunhu. Nezuva iro, uya ari pamusoro peimba, asi nhumbi dzake dziri mumba, ngaarege kuburuka kundodzitora. Saizvozvo uya ari kumunda, ngaarege kudzokera kune zviri shure. Rangarirai zvomukadzi waRoti. Ani naani anotsvaka kungwarira upenyu hwake acharasikirwa nawo, uye ani naani anorasikirwa nawo achahuraramisa. Ndinoti kwamuri, usiku uhwo vanhu vaviri vachava pamubhedha mumwe, mumwe achatorwa, mumwe achasiyiwa. Vakadzi vaviri vachakuya pamwe chete, mumwe achatorwa, mumwe achasiyiwa. Vaviri vachava kumunda, mumwe achatorwa, mumwe achasiyiwa. Ipapo vakapindura vakati kwaari, kupiko nai Ishe? Akati kwavari, paye pane chitunha ndipo pachaunganirawo magora. Ruka chitsauko chegumi nesere. Mufananidzo wemutongi asakarurama. Zvino wakavaudza mufananidzo wokuti vanofanira kunamata nguva dzose vasingapere simba. Akati, mune rimwe guta makanga mune mumwe mutongi wakanga asingatyi Mwari kana kumborangarira munhu kwete. Zvino muguta imomo maive nechirikadzi yairamba ichingouya kwaari ichiti, ndigadzirirei mashoko angu nemunhu anondivenga. Iye akambopedza nguva achiramba, asi pashure akati mumwoyo make, kunyange ndisingatye Mwari kana kumborangarira munhu, iyi chirikadzi zvainonditambudza ndichaigadzirira kuti irege kuzouya pashure yondirova kumeso. Ishe akati, inzwai zvinoreva mutongi asakarurama. Ko zvino Mwari haangagadziriri vasanangurwa vake vanodaidzira kwaari usiku namasikati, uye anovanonokera here? Ndinoti kwamuri, achakurumidza kuvagadzirira. Asi mwanakomana womunhu kana achisvika, achawana kutenda panyika here? Mufananidzo womufarisi nomuteresi. Wakarevawo mufananidzo uyu kuna vamwe vakanga vachizvitenda, vachiti takarurama, vachizvidza vamwe, akati, vanhu vaviri vakakwira kutembere kundonamata, mumwe waive mufarisi, mumwe ari muteresi. Mufarisi akandomira akanamata kudai pachake, akati, ndinokutendai Mwari kuti handina kufanana navamwe vanhu makororo vasakarurama mombwe, nyangwe kufanana nemuteresi uyu. Ndinozvinyima zvokudya kaviri pavhiki. Ndinobvisa chegumi chezvinhu zvose zvandinowana. Asi muteresi wakamira hake ari kure, asingadi kunyangwe nokutarira kudenga. Akazvirova chipfuva akati, Mwari, ndinzwirei tsitsi ini mutadzi. Ndinoti kwamuri, uyu wakaburukira kumba kwake aruramiswa kukunda uya. Nokuti munhu mumwe nomumwe anozvikudza achaninipiswa, nomumwe nomumwe anozvininipisa achakudzwa. Jesu anogamuchira vana vaduku. Zvino vakauyawo navacheche kwaari kuti avanyangate, asi vadzidzi vakati vachizviona vakavatuka. Ipapo Jesu akavadanira kwaari akati, regai vana vaduku vauye kwandiri, musavadzivise kwete, nokuti ushe hwaMwari ndohwo vakadai. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, ani naani asingagamuchiri ushe hwaMwari somwana muduku haangatongopindi mahuri. Kutsvaka upenyu husingapere kunopinganidzwa nepfuma. Zvino mumwe mukuru wakamubvunza akati, mudzidzisi wakanaka, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youshe usingapere? Jesu akati kwaari, unonditi wakanaka seiko? Hakuna wakanaka asi mumwe chete, iye Mwari. Mirayiro unoiziva wani inoti, usaita upombwe, usauraya, usaba, usapupura nhema, kudza baba vako namai vako. Iye akati, izvi zvose ndakazvichengeta kubva pauduku hwangu. Zvino Jesu achizvinzwa wakati kwaari, unoshayiwa chinhu chimwe chete. Tengesa zvose zvaunazvo upe varombo, ugova nefuma kudenga, ugouya wonditevera. Zvino kuzoti anzwa izvozvo wakabatwa neshungu kwazvo nokuti wakanga ane pfuma zhinji. Zvino Jesu achimuona akati, vane pfuma vacharemerwa kwazvo kupinda musha waMwari. Nokuti kamera ringatorerukirwa kupinda napaburi reruji kumufumi kuti apinde mushe waMwari. Zvino vaya vakanga vazvinzwa vakati, ndianiko angagoponeswa? Iye akati, izvo zvisingabviri kuvanhu zvinobvira kuna Mwari. Ipapo Petrosi akati, onai isu takabva tasiya zvinhu zvedu tikakuteverai. Akati kwavari, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, hakuna munhu wakasiya imba yake, kana mukadzi, kana vanun'una, kana vabereki, kana vana vake, nokuda kwoushe hwaMwari, asingazopiwi zvizhinji kune zviya nenguva ino, uye upenyu husingaperi panguva inouya. Jesu anovaudza zvorufu rwake nezvokumuka kwake. Zvino wakatora vane gumi navaviri akati kwavari, tarirai tinokwira Jerusarema. Mwanakomana womunhu achaitirwa zvose zvakanyorwa navaprofita. Nokuti anondokumikidzwa kuvahedheni nokudadirwa nokuitirwa zvakaipa nokupfirwa mate. Vachamurova kwazvo nokumuuraya, asi nezuva retatu achamukazve. Asi havana kunzwisisa chinhu chimwe chaizvozvo. Shoko iri rakanga rakavanzika kwavari, uye zviya zvakanga zvataurwa havana kuzvinzwisisa. Jesu anosvinudza bofu paJeriko. Zvino kuzoti osvika Jeriko, rimwe bofu rakanga rigere munzira richikumbira, rakanzwa vanhu vazhinji vachipfuura, rikabvunza richiti, nai chinyiko? Vakariudza vachiti, ndiJesu weNazareta wopfuura. Ipapo rakadanidzira richiti, Jesu mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei tsitsi. Zvino vaya vakanga vakatungamira vakarituka vachiti rinyarare, asi iro ndokutonyanya kudaidzira richiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei tsitsi. Zvino Jesu wakamira akarayira kuti vauye naro kwaari. Zvino kuzoti raswedera akaribvunza achiti, unoda kuti ndikuitire inyiko? Rikati, Ishe, kuti ndione. Jesu akati kwariri, chiona hako, kutenda kwako kwakuponesa. Rikabva raona pakarepo, rikamutevera richirumbidza Mwari. Vanhu vose vakati vachizviona vakakudza Mwari. Ruka chitsauko chegumi nepfumbamwe. Zakeo. Zvino wakapinda muJeriko akapfuura nomukati maro. Zvino kwaiva nomumwe murume wainzi Zakeo, iye waive mukuru wavateresi uye waive mufumi. Zvino wakada kuona Jesu kuti ndiani, asi wakanga asingagoni nokuti wakanga akapfupika. Ipapo akamhanyira mberi akandokwira mumuonde kuti agomuona, nekuti ndipo paakanga opfuura napo. Kuzoti Jesu asvikapo wakatarira kumusoro akati kwaari, Zakeo, chikurumidza uburuke, nokuti nhasi ndinofanira kundogara mumba mako. Iye akakurumidza ndokuburuka akamugamuchira nomufaro. Zvino vanhu vose vachizviona vakanyunyuta vachiti, wapinda mumba kundogara nomurume mutadzi. Ipapo Zakeo akamira akati kuna Ishe, mamboona Ishe, ndinopa varombo hafu yepfuma yangu. Uye kana ndichinge ndatorera munhu chinhu, ndinozomudzoserazve zvava zvina. Jesu akati kwaari, nhasi mumba muno masvika ruponeso, iyewo zvaari mwanakomana waAbrahama. Nokuti mwanakomana womunhu wakauya kuzotsvaka nokuponesa chakarasika. Mufananidzo wepondo. Zvino vachinzwa mashoko awa, wakapamidzira akareva mumwe mufananidzo, nokuti wakanga ava pedyo neJerusarema, uye vanhu vaiti ushe hwaMwari hwobva hwoonekwa pakarepo. Naizvozvo akati, mumwe munhu mukuru wakaenda kunyika yakanga iri kure kuti andopiwa ushe agodzokazve. Akadana varanda vake vane gumi akavapa pondo dzine gumi akati kwavari, shambadzirai kusvikira ndichiuyazve. Asi vanhu venyika yake vakanga vachimuvenga vakatuma nhume kuti dzimutevere kundoti, "Hatimbodi zvedu kuti uyu munhu ave ishe wedu." Zvino wakati adzoka kuya kwaakanga andopiwa ushe, akarayira kuti vaya varanda vaakanga apa mari vadanirwe kwaari agonzwa kuti mumwe nemumwe wakawanei pakushambadzira kwake. Wokutanga akasvika akati, "Ishe, pondo yenyu yakawana dzimwe pondo dzine gumizve." Akati kwaari, "Yekani zvedu muranda wakanaka. Zvawakatendeka pazvinhu zviduku duku chibata maguta ane gumu." Wechipiri wakaswederawo akati, "Ishe, pondo yenyu yakapamidzira dzimwe pondo shanu." Akatiwo kwaari, "Newewo ubate maguta mashanu." Zvino mumwe akasvika akati, "Ishe, hei pondo yenyu yandakanga ndachengeta mumucheka, nekuti ndakanga ndichikutyai zvamuri munhu ane hasha. Munotora chamusina kurongedzera uye munokowa chamusaka kusha." Akati kwaari, "Iwe muranda wakaipa, ndichakutonga nemuromo wako iwe. Wakanga uchiziva kuti ndiri munhu ane hasha, ndichitora chandisina kurongedzera uye ndichikowa chandisaka kusha. Zvino wakagoregereiko kuisa mari yangu kubhanga? Ndaizoitora pakudzoka kwangu yawanda." Ipapo akati kuna vakanga vamirepo, "Mutorerei pondo iyo muipe uya ane pondo dzine gumi." Vakati kwaari, "Ishe, anotova nepondo dzine gumi. Ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe ane chaanacho achapiwa zvimwe, asi uya asina achatorerwa nechaanacho. Asi vavengi vangu avo vakanga vasingadi kuti ndive ishe wavo, uyai navo pano muvauraye ndichiona." Wakati areva izvozvo, wakafanotungamira achikwira Jerusarema. Jesu anogamuchirwa paJerusarema. Kuzoti oda kusvika Betefage neBhatania kugomo rinonzi reMuorivhi, akatuma vadzidzi vake vaviri achiti, "Endai kumusha wakatarisana nemi. Mamuchawana zana redhongi kana moda kusvikamo. Rakasungirirwa risina kumbotaswa nemunhu. Murisunungure mugoya naro. Kana mumwe akakubvunzai achiti, 'Munorisunungurireiko?' mugoreva kudai muti, 'Ishe anorida.'" Vaya vakatumwa vakaenda vakandowana zvakangoita sezvaakanga avaudza. Zvino vakati vachisunungura zana redhongiriya, vene varo vakati kwavari, "Munosunungurireiko zana redhongi iro?" Vakati, "Ishe anorida." Zvino vakauya naro kuna Jesu vakaisa hanzu pamusoro paro iro zana redhongi, vakatasvisa Jesu pamusoro paro. Zvino achifamba vakawarira hanzu dzavo munzira. Zvino nenguva iyi osvika pamutenu wegomo reMuorivhi, vadzidzi vake vazhinji vose vakatanga kufara nokurumbidza Mwari nezwi guru pamusoro pemabasa ose esimba avakanga vaona, vachiti, "Mambo ngaakudzwe iye anouya muzita raShe. Rugare ngaruve kudenga nokubwinya kumusoro-soro." Zvino vamwe vaFarisi pakati pavazhinji vakati kwaari, "Mudzidzisi, rayirai vadzidzi venyu." Akapindura akati, "Ndinokuudzai kuti kana ava vakanyarara, mabwe angadanidzire." Jesu anochema Jerusarema. Zvino kuzoti asvika pedyo wakaona guta, akarichema achiti, "Dai waiziva hako iwe zuva ranhasi, zvinhu zvinokuvigira rugare, asi zvino zvakavanzirwa meso ako, nokuti uchasvikirwa nemazuva auchavakirwa muchinjiziri navavengi vako, uye vachakukomba nokukudzivirira mativi ose. Vachakuparadzira pasi, iwe navana vako mukati mako, uye havangazosii ibwe rimwe riri pamusoro perimwe, nokuti hauna kuziva nguva yekushanyirwa kwako." Jesu anonatsa tembere. Zvino wakapinda mutembere, akatanga kudzinga vaitengesamo, achiti kwavari, "Kwakanyorwa kuti imba yangu ichava imba yokunamata, asi imi makaiita bako ramakororo. Zvino waidzidzisa zuva rimwe nerimwe mutembere. Asi vaprisi vakuru navanyori navakuru vavanhu vakanga vachida kumuuraya. Asi vakanga vasingawani chavangaite nekuti vanhu vose vakafarira kunzwa zvaaireva. Ruka chitsauko chemakumi maviri. Kunobva simba raJesu. Zvino kuzoti nerimwe ramazuva iwayo achidzidzisa vanhu mutemberi, achivaparidzira vhangeri, vaprista vakuru navanyori navakuru vakasvika. Vakataura vachiti kwaari, "Tiudzei kuti munoita zvinhu izvi nesimba ripiko, kana kuti ndianiko wakakupai simba irori?" Akapindura akati kwavari, "Neni ndichakubvunzaiwo rimwe shoko, mugondiudza. Ko, rubhabhatidzo rwaJohani rwakabva kudenga here kana kuvanhu?" Zvino vakataurirana pachavo vachiti, "Kana tikati kudenga," achati, "Ko, makagoregererei kumutenda? Asi kana tikati kuvanhu, vanhu vose vachatitaka namabwe, nekuti ivo vanotenda kwazvo kuti Johani waiva muprofita." Vakapindura vachiti, "Hatizivi kwarakabva." Zvino Jesu akati kwavari, "Neniwo handingakuudzei simba randinoita zvinhu izvi naro." Mufananidzo wavarimi vakaipa. Zvino wakatanga kutaurira vanhu mufananidzo uyu. Mumwe munhu wakanga arima munda wemuzambiringa akaupa varimi akandogara kune imwe nyika nguva refu. Zvino nenguva yezvibereko wakatuma muranda kuvarimi kuti vandomupa zvibereko zvomunda wemuzambiringa. Asi varimi vakamurova vakamudzosa asina chiro. Akatuma zvemumwe muranda, noyuyu vakamurova vakamunyadza vakamudzosa asina chiro. Akatumazve wechitatu, naiyewo vakamukwadza vakamudzingira kunze. Zvino muridzi wemunda wemizambiringa akati, "Ko, ndodiniko? Ndichatuma mwanakomana wangu mudikanwa zvimwe ndiye wavachakudza." Kuzoti vamuona, varimi vaya vakarangana pachavo vachiti, "Uye ndiye mugari wenhaka. Regai timuuraye, nhaka igova yedu." Vakamudzingira kunze kwomunda wemuzambiringa vakabva vamuuraya. Ko, zvino muridzi wemunda wemizambiringwa achavaitireiko? Achauya akaparadza varimi ivavo, munda wemizambiringa akaupa vamwe. Zvino vachinzwa izvozvo vakati, "Hazvimboitiki kwete." Iye ndokuvatarisisa akati, "Ko, ichi chakanyorwa chinyiko chinoti ibwe rakaraswa navavaki ndiro rakazova musoro wekona? Mumwe nomumwe anowira pamusoro pebwe irori achavhunikana, asi richaparadza warinovira." Kutera mutero waKesari. Zvino nenguva iyoyo vanyori navapriste vakuru vakada kumubata, asi vakatya vanhu, nekuti vakaziva kuti wakavaudza mufananidzo uyu achivareva ivo. Vakamutarisisa vakatuma vanhu vokundomuteya. Vakazvitaridza kuti vakanaka kuti vagomubata pakutaura kwake, vagomukumikidza kumadzishe nokusimba romutongi. Zvino vakamubvunza vachiti, "Mudzidzisi, tinoziva kuti munotaura nekudzidzisa zvakarurama musingatendi zvapameso pomunhu kwete, asi munodzidzisa nzira yaMwari nechokwadi. Ko, tinotenderwa kutera mutero waKesari here kana kwete?" Asi iye wakaziva kunyengedzera kwavo akati kwavari, "Ndiratidzei denari. Ko, rino mufananidzo norunyoro rwaaniko?" Vakati, "NdezvaKesari." Ipapo akati kwavari, "Saka ipai Kesari zvaKesari naMwari zvaMwari." Vakakoniwa kumubata pakutaura kwake pamberi pavanhu. Vakashamiswa nokupindura kwake ndokubva vanyarara. Vanobvunza Jesu zvokumuka kwavakafa. Zvino vamwe vasadhusi vakauya kwaari, ivo vaye vanoti hakuna kumuka kwavakafa, vakamubvunza vachiti, "Mudzidzisi, Mozisi wakatinyorera kuti kana mukoma womunhu akafa, ano mukadzi asiye asina vana, munun'una wake atore mukadzi iyeyo agoberekera mukoma wake vana. Zvino kwakanga kune vanakomana vanomwe vomunhu mumwe. Wedangwe akawana mukadzi akafa asina vana, wechipiriwo newechitatu akamutorawo. Saizvozvo vose vanomwe vakazofa vasina kusiya vana. Pashure mukadzi uya ndokuzofawo. Zvino pakuzomuka kwavakafa achagova mukadzi woupiko kuna vaya, nokuti waiva mukadzi wavose vanomwe. Jesu akati kwavari, vanakomana venyika ino vanowana uye vanowaniswa, asi vaya vanonzi vakafanirwa kusvika kunyika iyeyo uye kupiwa kumuka kwavakafa havawani kunyangwe kuwaniswa kwete, nokuti havagone kuzofazve, nekuti vanenge vangoita savatumwa uye vava vanakomana vamwari zvavari vana vokumuka kwavakafa. Asi zvokuti vakafa vanomukazve, kunyangwe naiye Mozisi wakazvireva paya pashoko regwenzi paakati, Ishe ndiye Mwari waAbrahama naMwari waIsaka naMwari waJakobho. Zvino Mwari haazi Mwari wavakafa kwete, asi wavapenyu, nokuti vose vapenyu kwaari. Ipapo vamwe vanyori vakamupindura vakati, Mudzidzisi, mataura zvakanaka, nokuti havana kuzoshinga kumubvunzazve chinhu. Kristu mwanakomana waDhavhidhi. Zvino akati kwavari, ko vanhu vanoreva seiko kuti Kristu mwanakomana waDhavhidhi? Nokuti Dhavhidhi wakareva pachake mubhuku renziwa achiti, Ishe wakati kuna Ishe wangu, gara kurudyi rwangu, kudzamarara ndaisa vavengi vako kuti vave chitsiko chetsoka dzako. Saka Dhavhidhi anomuti Ishe, ko zvino angagova mwanakomana wake seiko? Jesu anonyevera vadzidzi vake. Zvino wakataura kuvadzidzi vake, vanhu vose vachizvinzwa akati, chenjerai vanyori, vanoda kufamba nehanzu refu vachifarira kukwaziswa pamisika nokukarira zvigaro zvapamberi mumasinagoge nenzvimbo dzemberi pamitambo. Vanoparadza dzimba dzeshirikadzi vachiita mano-mano eminamato mirefu. Ivava vanondopiwa kutongwa kunokunda kwavamwe. Ruka chitsauko makumi maviri nechimwe. Jesu anorumbidza chipo chechirikadzi. Zvino kuzoti achitarira wakaona vafumi vachikanda zvipo zvavo mubhokisi rezvipo. Akaona imwe chirikadzi yaiva murombo ichikanda tumari tuviri tuduku imomo. Akati, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, ii chirikadzi yomurombo yakanda kukunda vamwe vose, nokuti ava vose vakanda zvipo vachitora pane zvakawanda zvavanazvo, asi iye wakanda zvose zvaaiva nazvo zvokumuraramisa achitora paurombo hwake. Jesu anoprofita zvokuputswa kweJerusarema nezvokudzoka kwake. Zvino vamwe vanga vachiita nyaya yetembere kuti yakashongedzwa namabwe akanaka uye nezvipo, iye akati, kana zviri zvizvi zvamunoona izvi, kuchazosvika mazuva achashayikwa ibwe richasiyiwa pamusoro perimwe ibwe risingazokoromorwi pasi. Zvino vakamubvunza vachiti, konai mudzidzisi, izvozvi zvichagova zvariniko? Nechiratidzo chekuti izvi zvoda kuitika chichava cheiko? Akati, chenjerai kuti murege kutsauswa, nokuti kuchauya vazhinji nezita rangu vachiti, ndini Kristu, uye nguva yaswedera. Musavateerera kwete. Kana muchinzwa zvehondo nezvokumukirana, musavhunduka henyu, nokuti izvozvi zvinofanira kumbotanga zvaiitika, asi kuguma hakusviki pakarepo. Akabva oti kwavari, rudzi rucharwa norumwe rudzi, noushe ucharwa noumwe ushe. Kuchava nokuzununguka kwenyika kukuru, uye kunzvimbo nenzvimbo kuchava nenzara nehosha nezvinotyisa, uye kuchava nezviratidzo zvikuru zvinobva kudenga. Asi izvozvi zvose zvisati zvasvika, vachakusungai nokukutambudzai, vachikukumikidzai kumasinagoge nomumajeri nokukuisai pamberi pamadzimambo namadzishe nokuda kwezita rangu. Ichava nguva yokuti mupupure. Saka mumwe menyu muti hatichatangi tambofunga mapindiriro atichazoita. Nokuti ini ndichakupai muromo nokuchenjera. Zvinozoti vavengi venyu vose havangagone kukukundai kunyangwe kuramba zvamunoreva. Muchakumikidzwa kunyangwe navabereki venyu, navanun'una nehama neshamwari dzenyu, uye vamwe venyu vachaurawa. Muchavengwa navanhu vose nokuda kwezita rangu. Asi rubvudzi rumwe chete rwomumusoro wenyu harungarasiki. Muchawana upenyu hwenyu nokutsungirira kwamuchaita. Zvino kana muchiona Jerusarema rakombwa nehondo, chizivai kuti roda kuparadzwa. Musi iwoyo vari muJudhea ngavatizire kumakomo, navari mukatikati maro ngavabva vabuda, navaya vari kuruwa ngavachirega kupindamo. Nokuti iwayo ndiwo mazuva okutsiva kuti zvose zvakanyorwa zviitike. Asi vachaona nhamo vaye vane vana pamuviri navanomwisa pamazuva iwayo. Nokuti panyika pachava nokutambudzika kukuru nehasha pamusoro pavanhu ivavo. Vachaparadzwa namapakatwa uye vachatapwa vachienda kumarudzi ose. Jerusarema richatsikwa navahedheni. Kusvikira nguva yavahedheni yazadzika, kuchava nezviratidzo pazuva napamwedzi napanyeredzi, uye panyika pachava nokutambudzika kukuru kwavanhu, vachikanganiswa nokutinhira kwegungwa namafungu, ivo vanhu vachipera simba nokutya nokumirira zvinouya panyika, nokuti masimba okudenga achazununguka. Ipapo vachaona mwanakomana womunhu achiuya ari mugore nesimba nokubwinya kukuru. Asi kana izvozvi zvichitanga kuitika, tarirai kumusoro, musimidze meso enyu, nokuti kusunungurwa kwenyu kwasvika pedyo. Zvino akavataurira mufananidzo achiti, tarirai zvinoita muonde nemiti yose. Kana yotunga, munozviona muchizvizivira moga kuti chirimo chava pedyo. Saizvozvo nemiwo kana moona izvozvo zvoitwa, chizivai kuti ushe hwaMwari hwava pedyo. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, rudzi urwu harungatongopfuuri kusvikira zvose zvaitika. Denga nenyika zvichapfuura hazvo, asi mashoko angu haangatongopfuuri kwete. Chenjerai kuti mwoyo yenyu irege kuremedzwa nokudyisa nokuraradza nokufunganya pamusoro pezvinhu zvoupenyu huno, kuti zuva iroro rirege kukuwirai seriva, nokuti richawira vanhu vose vagere panyika yose. Asi svinurai nguva dzose muchinamata, kuti mugogona kutiza zvinhu izvi zvose zvinozoitika mugomira pamberi pomwanakomana wemunhu. Zvino waidzidzisa masikati mutemberi, asi usiku waibuda ondovata mugomo rinonzi remuorivhi. Vanhu vose vakauya kwaari mutemberi mangwanani ngwanani kuzonzwa zvaaireva. Ruka chitsauko chemakumi mairi nembiri. VaJudha vanorangana kuuraya Jesu. Zvino mutambo wezvingwa zvisina mvuviro unonzi Pasika wakaswedera. Vaprista vakuru navanyori vakatsvaka maurayiro avangamuite nokuti vaitya vanhu. Judhasi Iskarioti anotsvaka kutengesa Jesu. Zvino Satani wakapinda muna Judhasi wainzi Iskarioti, mumwe wevane gumi navaviri, akaenda akandorangana navaprista vakuru navakuru vetemberi. Makumikidziro aangamuite kwavari. Vakafara, vakatenderana naye vose kuti vachamupa mari. Akabvuma akatsvaka nguva yokumukumikidza kwavari pasina vanhu vazhinji. Pasika nechirayiro. Zvino zuva rezvingwa zvisina mvuviro rakasvika rekuti Pasika ibairwe naro. Akatuma vana Petros naJohane achiti, endai munondigadzirira Pasika kuti tigodya. vakati kwaari, munoda kuti tigadzire kupiko? Akati kwavari, tarirai, kana mapinda muguta, muchasangana nemunhu wakatakura chirongo chemvura. Mumutevere kumba ikoko kwaanoenda. Mugoti kumuridzi weimba iyeyo, zvanzi nemudzidzisi, imba yevaeni iri piko? Mandingadyire pasika navadzidzi vangu. Zvino achakurakidzai imba huru iri pamusoro yakarongedzerwa. Gadzirai ipapo. Vakaenda vakandowana zvaakanga avaudza, vakabva vagadzira pasika. Kuzoti nguva yasvika, vakagara pakudya navapostori. Akati kwavari, ndakanga ndichida zvikuru kudya pasika iyi nemi ndisati ndatambudzika, nekuti ndinoti kwamuri, handichazoidyi kusvikira yazadzika muushe hwaMwari. Zvino akatora mukombe, akavonga akati, utorei mugovane mose, nokuti ndinoti kwamuri, kubva zvino handichatongonwizve zvibereko zvomuzambiringa kusvikira ushe hwaMwari hwasvika. Akatora chingwa, akavonga, akamedura ndokuvapa achiti, uyu ndiwo muviri wangu wamunopiwa imi, itai izvi kuti mugondirangarira nazvo. Saizvozvowo wapedza kudya, akatora mukombe akati, mukombe uyu chitenderano chitsva muropa rangu rinodururirwa imi. Asi onai, ruoko rwouya anondipandukira runeni patafura, nokuti mwanakomana womunhu anoenda hake sezvazvakatemwa. Asi munhu uyo waanopandukirwa naye achaone nhamo. Ipapo vakatanga kubvunzana kuti ndianiko kwavari angaite izvozvo, mukuru ndiani? Zvino pakati pavo pakamuka nharo dzokuti ndiani achanzi mukuru pavari. Akati kwavari, madzimambo amarudzi avanhu anotonga vanhu ivavo, uye vaya vanovatarira zvesimba vanotonzi vanhu vanobatsira. Asi imi musadaro kwete. Asi mukuru wenyu ngaachiva somuduku, uye mutungamiriri ave souya anoshandira vamwe. Nokuti mukuru ndianiko uya agere pakudya kana uya anoshanda? Handiti ndo uya agere pakudya here? Asi ini ndiri pakati penyu semunhu anoshanda. Zvino imi ndimi maingova neni mumiedzo yangu. Ndinokugadzai nhaka youshe sababa vangu vakandigadza nhaka, kuti mugodya nokunwa patafura rangu muushe hwangu, uye muchagara pazvigaro zvoushe muchitonga marudzi ane gumi namaviri aIsraeri. Jesu anoudza Petros kuti achamuramba. Simoni, Simoni, tarira Satani wakakukumbira kuti akuzungurei imi sezviyo. Asi ini ndakakukumbirira iwe kuti kutenda kwako kurege kupera. Zvino iwe kana uchinge wapinduka, ugosimbisa hama dzako. Akati kwaari, Ishe, ndakazvigadzirira kupinda nemi mujeri kunyangwe murufu. Akati, Petros, ndinoti kwauri, jongwe harimboriri nhasi usati waramba katatu uchiti haundizivi. Zvino akati kwavari, musi wandakakutumai musina chikwama nehomwe neshangu, pane chamakashayiwa here? Ivo vakati, hakuna. Akati kwavari, asi zvino uya ane chikwama ngaachitore. Saizvozvowo ane homwe uye asina bakatwa ngaatengese hanzu yake agoritenga. Nokuti ndinoti kwamuri, zviya zvakanyorwa zvinofanira kuitika pandiri zvinoti, wakaverengwa pamwe chete navadariki vomurayiro. Nokuti zviya zvakanyorwa pamusoro pangu zvino mugumo wazvo. Ipapo vakati, Ishe, tarirai mapakatwa maviri awa. Akati kwavari, zvaringana. Jesu ari muGetsemani. Zvino wakabuda akaenda kugomo remuorivhi sezvaaisiita. Navadzidzi vakaendawo naye. Zvino kuzoti asvika panzvimbo iyoyo, akati kwavari, namatai kuti murege kupinda mukuyedzwa. Akabva pavari chinambo chingasvika ibwe kana richipotserwa, akapfugama akanyengetera achiti, Baba, Kana muchida, visai mukombe uyu kwandiri. Asi kuda kwangu, ngakurege kuitwa. Asi kwenyu imi. Ipapo akaona mutumwa asvika, achibva kudenga, kuzomusimbisa. Zvino ari pakutambudzika kukuru, wakanyanya kunyengetera. Ziya rake rikaita samadonwe eropa, akadonera pasi. Akasimuka pakunyengetera, akaenda kuvadzidzi, akawana vavata neshungu dzemwoyo. Akati kwavari, mavatireiko, chimukai munamate, kuti murege kupinda mukuyedzwa. Kusungwa kwa Jesu. Zvino achataura, ona kwakasvika vanhu vazhinji, nouya wainzi Judasi, mumwe wavane gumi navaviri, akavatungamirira. Akaswedera kuna Jesu, kuti amusvete. Jesu akati kwaari, Judas, unopandukira mwanakomana womunhu nokusveta here? Zvino vaya vaiva naye, vakati vachiona zvanga zvoda kuitika, vakati, naishe, totema, namapakatwa here? Ipapo muwa wavo akatema muranda womuprista mukuru, akamugura nzeve yokurudyi. Jesu akapindura akati, chiregai zvaringana. Akabata nzeve yake, akamuporesa. Zvino Jesu akati kuvaprista vakuru navakuru vetemberi, navakuru vakanga vauya kwaari kuzomubata, heya, mabuda muchuya kwandiri, namapakatwa detsvimbo, sendinonzi ndiri gororo. Ndaiva nemi mutembere mazuva ose mukasandibata wani. Asi ndiyo nguva yenyu, uye simba rerima. Kuramba kwa Petrosi. Zvino vakamubata vakaenda naye, vakandomisa kumba kwomuprista mukuru. Petros akatevera ari kure. Zvino kuzoti vavesa moto pakati peruvanze, vakagara pasi pamwe chete na Petros akagarawo pavari. Mumwe murandakadzi ndokubva amuona agere muchiedza chomoto. Akanatsomutarisisa akati, noyuyuwo wakanga anaye, asi iye wakaramba achiti, iwe mukadzi iwe, handimuzivi. Gare gare mumwezve akamuona akati, iwe uri mumwe wavo. Petros akabva ati, iwe munhu iwe, handizini kwete. Kuzoti kwapfuura nguva inenge seimwe, mumwezve akasimbisa achiti, zviro kwazvo uyu wakanga anayewo, nokuti mugaririya. Petros akati, iwe munhu iwe, zvaunoreva handizvizivi ini. Pakarepo achataura jongwe rikarira. Ipapo ishe wakatendouka akatarira Petros. Petros akarangarira shoko riya rashe raakanga amuudza achiti, jongwe risati rarira nhasi uchandiramba katatu. Akabva abuda panze akandochema kwazvo. Varume vayavo vakanga vabata Jesu vakamudadira nokumurova, vakamufukidza kumeso kwake, vakamubvunza vachiti, chiprofita kuti ndiani wakurova? Vakareva zvimwezve zvizhinji kwaari vachimutuka. Kutongwa kwa Jesu navaprisita. Zvino kuzoti kwaedza, vakuru vavanhu navaprista vakuru navanyori vakaungana vakamuisa kumakurukota avo vachiti, kana uri Kristu utiudze. Iye akati kwavari, kana ndikakuudzai hamungambonditendi kwete. Kana ndikakubvunzai hamungandipinduri. Asi kubva zvino mwanakomana womunhu achagara kurudyi rwesimba ramwari. Ipapo vose vakati, heya iwe uri mwanakomana wamwari nai. Iye akati kwavari, mareva yenyu kuti ndini iye. Ivo vakati, ko, tichagotsvagire izve chapupu, nekuti tazvinzwira pachedu zvichibva pamuromo wake. Ruka chitsauko chemakumi maviri nenhatu. Jesu anotongwa naPirato naHerode. Zvino chita chose chavanhu chakasimuka chikaenda naye kuna Pirato. Vakatanga kumupemera mhosva vachiti, munhu uyu takamuwana achitsausa rudzi rwedu, achivarambidza kutera mutero waKesari, uye achizviti ndini Kristu mambo. Ipapo Pirato wakamubvunza akati, ko ndiwe mambo wavaJudha here? Akamupindura akati, mareva henyu imi. Pirato akati kuvaprista vakuru nokuvanhu vazhinji, handiwani mhosva kumunhu uyu. Ivo vakabva vanyanyisa vakati. Anobvoronga vanhu, achidzidzisa muJudhea rose, kunyangwe kubvira Garirea kusvikira pano. Zvino Pirato achinzwa izvozvo, wakabvunza kuti munhu uyu waiva weGarirea here. Kuzoti anzwa kuti ndewe nyika yaitongwa naHerode, wakabva amutumira kuna Herode, nekuti iye wakanga ari muJerusaremawo pamazuva iwayo. Zvino Herode wakafara kwazvo kwazvo achiona Jesu, nekuti waida kwenguva refu kumuona. Pakuti wakanga anzwa zvake, akafunga kuti zvimwe ndichaona chimwe chiratidzo chaachaita. Akamubvunza mashoko mazhinji, asi iye haana zvake chaakamupindura. Vaprisi vakuru navanyori vakamira vachimupomera mhosva kwazvo. NaHerodhowo navarwi vake vakamuzvidza nokumudadira. Vakazomupfekedza hanzu dzinobwinya vakamudzosera kuna Pirato. Nemusi uyo Pirato naHerode vakayanana nokuti vaivengana. Zvino Pirato akaunganidza vaprisi vakuru navakuru vavanhu akati kwavari, "Mauya kwandiri nomunhu uyu muchiti anotsausa vanhu. Tarirai ini, ndamubvunzisisa imi muripo. Ndikashaiwa mhosva kumunhu uyu yezvinhu zvamunomupomera. Kunyangwe naHerodhiwo, nokuti wamudzosera kwatiri. Tarirai, hakuna chinhu chaakaita chinofanirwa norufu. Saka ndichamurova ndigomusunungura. Nokuti waifanira kuvasunungurira mumwe pamutambo." Asi vose vakadanidzira pamwe chete vachiti, "Uyu munhu mubvisei tisunungurirei Barabhasi." Iyeyu wakanga aiswa mujeri nemhosva yebope rakanga ramutswa muguta, uye nemhosva yokuuraya. Zvino Pirato akataura zvinavo achivavarira kusunungura Jesu. Asi ivo vakaramba vachidanidzira vachiti, "Muroverei pamuchinjikwa, muroverei pamuchinjikwa." Akati kwavari rwechitatu, "Ko uyu wakagotadzeiko? Handina kuwana mhosva yerufu kwaari. Naizvozvo ndichamurova ndigomusunungura." Asi ivo vakasimbisa namazwi makuru vachikumbira kuti aroverwe pamuchinjikwa. Mazwi avo akabva akunda. Pirato akatonga kuti zvavakakumbira zviitwe. Akasunungura uyo wakanga vamukumbira, wakanga aiswa mujeri nemhosva yebope neyokuuraya, akavapa Jesu kuti vaite pavaida napo. Jesu anoreverwa pamuchinjikwa. Kuzoti vachienda naye vakabata mumwe wainzi Simoni weKurini achibva muruwa. Vakamutakudza muchinjikwa kuti autakure ari shure kwaJesu. Zvino wakateverwa navanhu vazhinji zhinji, navakadzi vairova zvifuva zvavo vachimuchema. Asi Jesu wakatendeukira kwavari akati, "Vanasikana veJerusarema, musandichema ini, asi muzvicheme imi navana venyu. Nekuti onai kuchasvika mazuva avachati, vakakomborerwa vasingaponi, nezvizvaro zvisina kutongobereka, namazamu asina kumwisa. Musi uyo muchatanga kureva kumakomo muchiti, tiwirei hedu, nokuzvikomo muchiti, tifukidzei. Nekuti kana vachiitira muti munyoro zvinhu izvi, ko kuzoti wakaoma uchaitirwa chinyiko?" Zvino kwakanga kuna vamwe vatadzi vaviriwo vavakaenda navo pamwe chete naye kundourawa. Zvino vakati vasvika panzvimbo inonzi Dehenya, vakamuroverapo pamwe chete navatadzi vaya, mumwe kurutivi rworudyi, mumwe kurutivi rweruboshe. Ipapo Jesu akati, "Baba, muvaregerere henyu, nokuti havazivi chavanoita." Zvino vakagovana hanzu dzake vachaita zvekushopera. Vanhu vakamira vachiona, navakuruwo vakamudadira vachiti, "Wakaponesa vamwe, ko ngaachizviponesazve kana ari Kristu waMwari, musanangurwa wake." Navarwiwo vakamudadira vakauya kwaari vakamupa vhiniga vachiti, "Kana uri mambo wavaJudha, uzviponese." Zvino, nechepamusoro pake paiva norunyoro rwaiti, uyu ndiye mambo wavaJudha. Mumwe wavatadzi wakanga wakaturikwa, wakamutuka achiti, hauzi Kristu here, chizviponesazve nesuwo. Mumwe akapindura, akamuraira achiti, gara hauchi Mwari kani, ko zvauri mukutongwa kumwe chete naye. Kana tiri isu, zvataitirwa ndizvo, nokuti tiri kugamuchira, zvakafanirana namabasa atakaita, asi uyu haana kuita chinhu chisakafanira. Ipapo akati, Jesu, mundirangarirewo kana mosvika muushe hwenyu. Iye akati kwaari, zvira kwazvo nhasi uchava neni muparadhiso. Zvino, yakanga yava nguva inenge yechitanhatu, panyika pose pakava nerima kusvikira panguva yepfumbamwe. Zuva rikabva rasviba, chidzitiro chomutembere chikabvaruka napakati. Zvino Jesu akadanidzira nezwi guru achiti, Baba, ndoisa mweya wangu mumaoko enyu. Kuzoti areva izvozvo, wakabudisa mweya wake. Zvino mukuru wezana achiona zvaitika, wakarumbidza Mwari achiti, zviro kwazvo munhu uyu wakanga akarurama. Vanhu vazhinji vose vakanga vakaunganira kuzoona izvozvo, vakaona zvanga zvaitika, ndokudzoka vachirova zvipfuva zvavo. Navazikani vake vose navakadzi vakanga vamutevera vachibva Gariria vakamira vari kure vachiona izvozvo. Kuvigwa kwaJesu. Zvino kwakanga kune mumwe munhu wainzi Josefa, mumwe wamakorokota, murume wakanaka wakarurama. Iye haana kunge abvumirana navo pakurangana kwavo uye pane zvavakaita kwete. Waiva weAramatia, guta ravaJudha, wakanga achimirira ushe waMwari. Iye ndokuenda kuna Pirato akandokumbira chitunha chaJesu, akachiburutsa ndokuchiputira mujira, akabva achiisa muguva rakanga rakacherwa padombo makanga musina kumbovigwa munhu. Zvino waiva musi wokugadzirira sabata roda kutanga. Navakadzi vakanga vauya naye vachibva Garireya vakavatevera, vakaona guva nomuisirwo wechitunha chakemo. Vakabva vadzoka vakandogadzira zvinonhuhwira namafuta. Vakazorora nomusi wesabata vachichengeta murayiro. Ruka chitsauko chemakumi maviri neina. Kumuka kwaJesu. Zvino nomusi wesondo mambakwedza vakauya kuguva, vakabata zvinonhuhwira zvavakanga vagadzira. Vakawana ibwe rakungurutswa rabviswa paguva, ivo ndokupinda vakashaiwa chitunha chashe Jesu. Zvino kuzoti vachakakanganiswa nazvo, ona varume vaviri vakamira pavari vane hanzu dzinopenya. Zvino vakati votya zvikuru, vakakotama nezviso pasi, ivo vakati kwavari, munokotsvakireiko mupenyu pana vakafa? Hapo pano kwete, asi wamuka. Fungai zvaakakuudzai achiri Garirea, kuti mwanakomana womunhu anofanira kukumikidzwa mumaoko avanhu vakaipa, aroverwe pamuchinjikwa agozomuka nezuva retatu. Ipapo vakarangarira mashoko ake. Vakadzoka vachibva kuguva kuya vakaudza vane gumi nomumwe navamwe vose zvinhu izvozvo zvose. Vaiva Maria Magdalena naJohana naMaria mai vaJakubhosi. Zvino vamwe vakadzi vaiva navo vakandoudza vapostori izvozvo. Mashoko awa akaita mwene samashoko oupenzi kwavari, vakasatenda. Zvino Petros akasimuka akamhanyira kuguva akakotama, akabva aona machira ari oga, ndokudzokera kumba kwake ashamiswa nezvakanga zvaitwa. Varume vaviri veEmausi. Pazuva iroro vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emausi, wakanga uri kure neJerusarema zvinoita mastadia ana makumi matanhatu. Ivo vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika. Zvino vachitaurirana nokubvunzana, iye Jesu pachake akabva asvika pedyo ndokufambawo navo. Asi meso avo akanga anzi pute, vakasamuziva. Akati kwavari, ko mashoko awa amunokurukurirana muchifamba anombova eiko? Vakambomira vakasuwa pameso. Zvino mumwe wainzi Kiropasi akabva apindura akati kwaari, ko asi uri mweni iwe woga muJerusarema kani usingazivi zvakaitwamo mazuva ano? Akati kwavari, zviri zveiko? Vakati kwaari, zvaJesu weNazareta, murume waiva muprofita ane simba pabasa napakutaura pamberi pamwari napavanhu vose, uye kuti vapristi vakuru navakuri vedu vakamukumikidza kuti atongwe zvokunzi aurawe, vakabva vamurovera pamuchinjikwa. Zvino isu taiti ndiye anozodzikinura Israeri. Uye pamusoro paizvozvi zvose, nhasi rava zuva ratatu kubva zvinhu izvi zvaitwa. Uyezve vamwe vakadzi vokwedu vanga vafumira kuguva vakabva vatishamisa, nokuti vandoshaviwa muviri wake, vakauya vachiti, taonawo kuzviratidza kwaita vatumwa vareva vachiti mupenyu. Zvino vamwe vatanga tinavo vaenda kuguva vakandowana zvakaita mwene sezvatanga taudzwa navakadzi vaya, asi iye havana kumuona kwete. Zvino iye akati kwavari, imi vekusafunga, mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarehwa navaprofita. Ko Kristu wakanga asingafaniri kutambudzika saizvozvo here agopinda mukubwinya kwake? Ipapo wakatanga kuna Mozisi navaprofita vose akavadudzira zvakanga zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Zvino vakasvika pedyo nemusha kwavakanga vachienda, iye akaita sooda kupfuura. Vakamugombedzera vachiti, chigarai henyu nesu nekuti kosviba, zuva ravira. Ipapo akapinda mumba kundogara navo. Zvino wakati agara navo pakudya, akatora chingwa akachikomborera akachimedura ndokuvapa. Ipapo meso avo akasvinudzwa vakamuziva, akabva anyangarika kwavari. Vakataurirana vachiti, komwe yedu yakanga isingapisi matiri here? Zviya zvaanga achitaura nesu munzira achitizarurira magwaro. Vakasimuka nenguva iyo vakadzokera Jerusarema, vakawana vane gumi nomumwe navaiva navo vakaungana. Ivo vakabva vati, Ishe wamuka zviro kwazvo, akaonekwa naSimoni. Vaya ndokukurukurawo zvanga zvaitika munzira muya, uye pavakamuziva napo pakumedura chingwa. Jesu anozviratidza kuvapostori. Zvino kuzoti vachataura izvozvi, iye pachake ndokumira pakati pavo akati kwavari, rugare ngaruve nemi. Asi vakavhunduka vakatya kwazvo, vakati zvimwe, taona mweya. Akati kwavari, ko munotambudzika nemhosva yeiko? Uye pfungwa dzinomukireiko mumwoyo yenyu? Onai maoko angu netsoka dzangu, kuti ndini pachangu. Ndibatei muone, nokuti mweya hauna nyama namafupa sezvamunondiona ndinazvo ini. Wakati areva izvozvo, akavaratidza zvanza zvake netsoka dzake. Zvino kuzoti vachigere kutenda nokufara kwavo, vachakashamiswa akati kwavari, mune zvokudya pano here? Vakamupa nhindi yehove yakagochwa. Akaitora akaidya vachizviona. Zvino wakati kwavari, ndiwo mashoko angu aya andakakuudzai ndichinemi, okuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu mumurayiro waMozisi nomuvaprofita nomunziyo zvinofanira kuitika. Ipapo akadziura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro. Akati kwavari, ndizvo zvakanyorwa kuti Kristo achatambudzika agomuka kuvakafa nezuva ratatu, uye kuti marudzi ose aparidzirwe nezita rake kupinduka kwekuti varegererwe zvitadzo zvavo. vachitanga kuparidza muJerusarema. Imi muri zvapupu zvezvinhu izvozvi. Onai ndinotuma chipikirwa chababa vangu kuti chiuye pamusoro penyu. Asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Kukwira kwaJesu kudenga. Ipapo wakabuda navo ndokusvika paBetania. Akatambanudza maoko ake akavakomborera. Zvino achavakomborera kudaro. Wakaparadzana navo akabva akwidzwa kudenga. Ipapo vakamunamata vakadzokera Jerusarema vano rufaro rukuru. Vakaramba vari mutemberi vachingorumbidza Mwari.